This message, Why Christ Speak, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, October 4th, 1959, at the Faith Assembly in Clarksville, Indiana, USA. Maridzo iyi, seiko uchichema, taura, ni hama William Marion Branham, yaka paridzwa Shondo Maneru, 4 Gumiguru, 1959, a Faith Assembly, Clarksville, Indiana, USA.
Then in the house of the Lord, so good to be here, and in the service of the Lord our God.
Uye, muimba ya ishe, zvakanakisa kwazvo kuva pano. Uye, mukushumira ishe mwari wedu.
Now, this is always a privilege for me to come to church, but to come to Brother Junie's here, it's just a little extra privilege. I've known Brother Junior for some time, and I was so glad to see him get in this good old gospel way and go out preaching the word. See the Lord blessing him and the people all honoring him. That's just wonderful.
Zino, nguva dzose uyu, mukana wakanaka kwandiri kuuya kukereke. Asi, kuuya kwa hama Juni kuno, mukana wakawedzerwa kunaka. Ndaziva hama Junior kwenguwa yakati rebei. Uye, ndakafara zvakanyanya kuona vachipinda munzira yakanaka iyi yekare evangeri. Uye, nokubuda vachiparidza shoko. Nokuona ishe vachivaropafadza. Uye ona vanhu vose vachivaremekedza. Izvi zvakangonakisa.
Now I know there was some people here this morning that had drove a long ways and got to go back tonight for perhaps maybe go to work tomorrow for many miles down in Ohio and or up in Ohio, I meant to say. And I kind of lost my directions. Up in Ohio.
Zino, ndinoziva kuti panga paine vamwe vanhu. Pano mangwanani ano, vabva kure kwazvo, vachityaira motokari. Uye vanofanira kudzokera usiku huno, nokuti zvichida, pamwe vanoenda kubasa mangwana. Kwa mamaira mazhinji kudzika kuOhio. Uye, kana kuti kukwidza kuOhio, ndanga ndichida kureva kudaro. Zvino ndatirasikei kuti uku ndekupi kukwidza kuOhio.
And then we promised that tonight we would have a prayer line. So we don't want to hold you too long, it's hot, and then for our prayer line.
Uyezve isu, takavimbisa kuti, usiku huno, tichavane nemutsara wekunamatira. Saka hatizi kuda kukubatai, kwenguwa yakarebesa, kuri kupisa. Uyezve kuitira mutsara wedu wekunamatira.
But we know that you have already been blessed by the singing and whatever you have done. It's been blessed for you. And we're trusting to God now that He will just continue to be with us and bless us and give the desire of our heart.
Asi, tinoziva kuti matoropa fadzwa nechekare, nokuimba, uye nechero zvimwewo zvamaita. Kwa ropa fadzirwa imi, uye tinoimba kuna Mwari zvino kuti, iye acharamba ainesu, uye otiropa fadza. Nokuti pachishuwo chemoyo wedu.
I used to put everything you've got right into the service, all your attention, all the honesty and sincerity that you can. Now I've been in prayer this afternoon now for the service tonight.
Zvino maisa zvese zvamunazvo mukushumira uku. Kuteerera makapepuka kwenyu kwese, kutendeka kwese, uye nekuperera kwamunogona. Uye ndange ndiri mumunamato. Masikati ano izozvi kuitira shumire yeusiku huno.
And now, I hope to get back and be with you again soon. And you all visit us up the tabernacle. We feel that this little church is a sister church to the tabernacle.
Amen.
That's what it is. It's just a little sister church of the tabernacle.
Uye, iko zvino, ndinotarisira kudzokazve nokuzova nemi zvakare nenguva pfupi. Uye imi mose, mutishanyire kumusoro kutabhanakeri. Tinonzwa kuti kereke duku ino munun'una wetabanakeri. Ndizo zvairi, ingori munun'una muduku wetabanakeri.
This and up at Brother Grimm's and around. And so we're happy to visit our little sister tonight. And we trust that little sister will grow and grow and grow into a great lady. And I believe she will too by the grace and the help of the Lord.
Ino ii, neyo kumsoro uku kwe hama Graham. Nezaka poteredza, zino saka tinofara kwazo kushanyira munin'ina wedu usiku huno. Uye tinovimba kuti munin'ina wedu uyu achakura ogokura nokukura kuzova mudzimai mukuru kwazvo. Uye ndinotenda kuti achadarawo zvakare kubudikidza nyasha pamwe nerubatsiro rwaIshe.
As Paul told Timothy, be in season, out of season, be instant, reprove, rebuke, with all long suffering and doctrine, for the time will come when they not endure sound doctrine, but after their ears, itching of their ears, shall heap teachers.
Sa Paulo, akataurira Timotio, ramba uchidaro, munguva yakafanira, munguva isakafanira, ramba uchidaro, tsiura, tuka, nomoyo murefu wose, nedzidziso. Nokuti nguva ichasvika, yavacharamba kutendera, dzidziso yakarurama, asi shure kwenzeve, kuvavira kwenzeve dzavo, vachazviunganidzira vadzidzisi.
So we are knowing that God being with us is one of the greatest things. I was in the room this afternoon praying, and I thought, what is a greater something to know than you are saved? Now just tell me what would be greater.
Saka, tiri kuziva kuti, kuva kwaMwari pano nesu ndechimwe chezvinhu zvikurusa. Ndange ndiri mukamuri masikati ano ndichinamata. Zvino ndafunga, chii chimwe chinhu chikuru kupinda kuziva kuti wakaponeswa? Zvino imbonditauriraiwo kuti ndechipi chimwe chinodarika pakukura?
I said to a friend of mine, Brother Evans, I said, Brother Evans, if I had a little button here that I could press, and I would go back to 20 years old, and would be 20 years old for 10,000 years, and be king over all the earth, and never get a bit older, just stay that age.
Ndakati, kushamari yangu, Hama Evans. Ini ndakati, Hama Evans, dai ndine kabata nipano, kandai gona kujanya. Zino, ndodzokera kuva namakore makumi maviri okuzvarwa, uye ndichizoramba ndine makore makumi maviri kwezviuru gumi zvemakore, uye ndova mambo wenyika yose, uye ndisingachemberi nepaduku pose, ndichingoramba ndiri pazera iroro.
Have everything in the world in my own hands and live in luxury for 10,000 years and then be lost at the end of the 10,000 years, or press another button and die immediately with eternal life. I said, I'd press the button for eternal life, but not even take the second thought.
Ndova nezvinhu zvose zviri munyika mumaoko angu pachangu, uye ndichigara mumutambarakede kwezviuru gumi zvemakore. Zvino ndozoraswa pakupera kwezviuru gumi zvemakore. Kana kuti ndodzvanya rimwe batani, ndobva ndafa pakarepo. Ndine upenyu usingaperi. Ndakati, ndinodzvanya hangu batani reupenyu usingaperi, zvisina kana kumbofunga kaviri.
For what if, and he turned and said correctly, what if we had lived 10,000 years and tonight at 8 or 9 o'clock our 10,000 years is up? There you are.
Amen.
So there's nothing greater than eternal life. Amen. And it's for all of us. Whosoever will may come.
Nokuti kodai, zvino vakatendeuka, zvino vakati, ndizvo chaizvo, ko dai takararama zviuru gumi zvemakore, uye usiku huno na 8 kana 9 o'clock, zviuru gumi zvedu zvemakore zvobva zvakwana. Hezvo kaizvo, saka hakuna chikuru kudarika upenyu usingaperi, uye ndewedu tose, ani nani anoda ngaauye.
Now, God is not going to hold a man responsible for because he's a sinner, because he was born a sinner. But what God's going to hold a man responsible for is because that he remains a sinner. He don't have to remain a sinner, for there is a provision made for his justification through Jesus Christ.
Zvino Mwari havasi kuzowanira munhu mhosva yokuti nokuti mutadzi nemhaka yokuti akaberekwa ari mutadzi. Asi Mwari chavachawanira munhu mhosva nacho ndechokuti anoramba ari mutadzi. Haana chikonzero chokuramba ari mutadzi nokuti pane zvikwaniso zvakapiwa zvokururamiswa kwake kubudikidza naJesu Kristu.
So we are trusting tonight, if there be some inside or out who has not yet accepted Christ, that this will be the night that something will be said or done that will wake you up to the place that you know you need Christ.
Saka tiri kuvimba usiku huno kuti kana varipo vamwe vari mukati kana panze vasati vagamuchira Kristu, kuti uno ndiwo usiku apo chimwe chinhu chichataurwa kana kuitwa chichakupeputsa kusvika pachinhano chokuziva kuti unoda kuva naKristu.
And then if you just accepted him as your personal savior and have not yet received the Holy Ghost, I trust that tonight you will receive it.
Uye zvino kana wakangomugamuchira somuponesi wako pachako uye usati wagamuchira Mweya Mutsvene, ndinovimba kuti usiku huno unougamuchira.
I see some of the tabernacle folks here. I'm going to say this about the big sister. One thing that the tabernacle needs up there at our church at the tabernacle of Jeff is a rededication and a refilling of the Holy Ghost. Right.
Ndiri kuona vamwe kutabernacle pano. Ndichataura izvi pamusoro pasisi vakuru. Maona. Chinhu chimwe chete chinodikanwa netabernacle kumusoro uko. Pakereke yedu. Patabernacle paJeff. Kuzvikumikidzazve pamwe nokuzadzwazve noMweya Mutsvene. Ndizvozvo.
Everyone to get down to the altar and pray until they get a renewing of the Holy Ghost. The whole church be filled with the power of God. That's what we need. Not only the tabernacle there, but the body of Christ, universal.
Amen.
It needs a refilling.
Munhu wose anofanira kuenda paaritari kundonamata kusvikira awana kuvandudzwa patsva noMweya Mutsvene. Kereke yose yozadzwa nesimba raMwari. Ndizvo zvatinoda, kwete kutabernacle yoga uko, asi mutumbi waKristu pasi rose unoda kuzadzwa patsva.
I like David said one day, restore to me the joy of my salvation.
Amen.
Now he had not lost his salvation, but the joy of it.
Ndinoda David akati rimwe zuva, dzoreredzai kwandiri mufaro weruponeso rwangu. Zvinoka akanga asina kurasikirwa neruponeso rwake, asi mufaro waro.
And when it comes to a place that I can't enjoy my religion, my salvation, there's something wrong somewhere, because it is joy unspeakable and full of glory.
Zvino zvikasvika pokuti ndinenge ndisingachafariri kunamata kwangu ruponeso rwangu, panenge pane chimwe chakanganisika pamwe pano, nokuti mufaro usingataurike uye wakazara nokubwinya.
One of them said, taste and see the Lord is good. It tastes like honey in the rock. Oh, I'm so glad that I have tasted that.
Amen.
The Lord is good. And I love honey, but I never tasted any like that. That's the best that I know.
Mumwe wavo akati, ravira uye ugoona ishe vakanaka. Kutapira kunge huchi huri mudombo. Oh, ndinofara zvakanyanya kuti ndakaravira uhu. Ishe vakanaka. Uye ndinofarira huchi, asi handina kumboravira chero wakaita seuhu. Ndiwo wakanakisisa.
Now we're going to hurry right into the service and see if we can let the church out early so that people can go to their places and of worship or work tomorrow in their homes.
Zvino tave kukasika kupinda mushumiro Toona kana, tinga kwanisa, kuita kuti kereke igone kuenda, nguva dzichiripo, kuitira kuti vanhu, vakwanise kuenda kunzvimbo dzavo, uye, dzekwa vanhu namatira, kana kubasa mangwana, nekudzimba dzavo.
And now we are anticipating a great meeting out on the west coast right away. And we are asking and soliciting the prayers of this church and all these people to pray for me.
Uye zvino, tiri kutarisira musangano mukuru kumahombe kombe. Ukumadokero izvozvi. Zvino tinokumbira nokutsvaga minamato yekereke ino pamwe nevanhu vose ava kuti mundinamatirewo.
This morning there was something happened. I've never went hardly to a little church unless God specially done something for me. I just love that.
Mangwanani ano, pane chimwe chinhu chaitika. Handisati ndamboenda zvachose kukereke duku, kunze kwekunge Mwari vandiitira chimwe chinhu chakatsaurwa. Ndinongozvifarira izvozvo.
And this morning, after I'd gotten through preaching perfectly in order, the Holy Spirit fell among us and gave a message to Brother Jackson that has just stuck with me all afternoon. Frankly, I'm getting the tape so I can play it over and over. I can get it.
Zvino mangwanani ano, mushure mekunge ndapedza kuparidza, zviri muhurongwa hwakanaka, Mweya Mutsvene wadonhera pakati pedu, ukapa shoko kuna Hama Jackson. Izvozvo zvabva zvagara mandiri masikati ose. Chokwadika, ndiri kutora tepi yacho kuti ndigoiridza kakawanda ndinokwanisa kuiwana.
For recently I've been feeling, my wife here knows, I've been telling her that the Lord was going to visit me with some way right away. And it might have been that message this morning, because it's give me a different view. He gave me a text that I wish to speak on for a few moments.
Nokuti munguva shoma yapfuura, ndange ndichinzwa mudzimai wangu pano anozviziva. Ndange ndichimutaurira kuti Ishe vachandishanyira neimwe nzira zvino uno. Uye zvinokwanisika kuti ange ari mashoko aye mangwanani ano, nokuti zvandipa maonero akasiyana, zvandipa chidzidzo chandinoda kutaura nezvacho kwenguva shoma.
I wish to read now out of the book of Exodus, the 14th chapter and the 15th verse.
Ndinoda zvino kuverenga kubva mubhuku raExodo, chitsauko 14 uye ndima 15.
And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward.
Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, unochemeiko kwandiri? Taura kune vana veIsraeri kuti vaende mberi.
May I read the 16th also? But lift up thy rod, stretch out thine hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall pass on dry ground through the midst of the sea. May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Regai ndiverengewo ndima 16 zvakare. Asi simudza mudenga zvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pamusoro pegungwa, uri tsemure nepakati. Zvino vana veIsraeri vachafamba pakaoma nepakati pegungwa. Dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo.
And now let us bow our heads just a moment for prayer. And if there's any people here that would like to be remembered in this prayer, may you let it be known to God by an uplifted hand. The Lord grant to you your desire.
Uye zvino, ngatikotamise misoro yedu kwechinguvana kuti tinamate. Uye kana pane vanhu pano vanoda kurangarirwa mumunamato uyu, mungazivise here kuna Mwari neruoko rwakasimudzwa. Ishe vakupei chishuwo chenyu.
Lord, we now solemnly and honorably and childlike walk on the sacred grounds of prayer. We lay aside every weight, every sin, every thought that does so easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us.
Ishe, isu zvino, mukuyeresa, nokuremekedza uye sevana, tinofamba munharaunda dzinoyera dzemunamato. Tinoisa padivi zvinotiremera zvose, nechivi chose, nepfunga yose inokurumidza kutikanganisa, kuti tigomhanya nekutsungirirana ngemutange yakaiswa mberi kwedu.
And as we move into these blessed sacred sands of prayer, knowing this, that Jesus said, ask the Father anything in my name, I'll do it.
Zvino apo tiri kupinda mujecha rakaropafadzwa rinoyera romunamato, tichiziva izvi, kuti Jesu akati, kumbirai Baba chipi nechipi, nemuzita rangu ndinozviita.
And again it is written, if ye abide in me and my word in you, ask what you will, and it shall be done unto you.
Uyewo zvakare, kwakanyorwa kuchinzi, kana muchigara mandiri, uyewo shoko rangu richigara mamuri, kumbirai chamunoda, uye muchachiitirwa.
Then we come, Lord, not in the name of this little church, or in the name of its pastor, though we love them, or not in our own name because we have nothing to offer through it, but we come in that all-sufficient name of the Lord Jesus, who gave us the promise that if we asked in his name, we could receive whatever we asked.
Zvino tinouya Ishe, kwete nemuzita rekereke inoduku, kana nemuzita romufudzi wayo, kunyangwe tichivada, kana nemuzita redu pachedu, nokuti hatina chokupira kubudikidza nemariri, asi tinouya nemuzita rakakwana pana zvose, raIshe Jesu, uyo akatipa vimbiso yokuti, tikakumbira nemuzita rake, tinogona kugamuchira chipi nechipi chatinokumbira.
And we would not want to ask anything that was a myth. We would want to ask only that which would be pleasing to you. You know our conditions. You know what we have need of. You know what this little church has need of and what each individual has need of.
We hatingade kukumbira chinhu chisipo chokufungidzira. Tingada kukumbira izvo zvoga zvinokufadzai imi. Munoziva zvinhano zvedu, munoziva zvatinoshayiwa, munoziva izvo kereke inoduku zvainoshayiwa, uye chitsvago chenhengo imwe neimwe.
We pray thee, Lord God, to give to us severally as we have needs. May the great Holy Spirit move down upon this building and around these people and sanctify this group, that the Holy Spirit might have the right of way through every heart here tonight, from the least of the children to the oldest. Grant it, Lord.
Uye tinokukumbirai imi Ishe Mwari, kuti mutipeo muwandu wazo sokushaiwa kwedu, dai Mweya Mutsvene mukuru waburukira pamusoro pechivakwa chino pamwe nemuvanhu ava, uye uchenese boka rino kuti Mweya Mutsvene uwane hutongi nemuhana yoga yoga iri pano usiku huno, kubva kumwana mudukusa kusvikira kumukurusa. Tiitireiwo Ishe.
These hands that were lifted up, you most surely seen them, Lord. If a sparrow cannot fall in the street without you knowing it, how much more do you know when a child of yours lifts its hand towards heaven for bread?
Maoko aya asimudzwa, imi manyatsoaona zviro kwazvo Ishe. Kana kadimba kasingadonhere mumugwagwa, imi mukasazviziva. Zvakanyanya kudini pakuziva kwamunoita kana mwana wenyu asimudza ruoko rwake kudenga achida chingwa.
We are promised that it will not receive a stone instead. We know that you shall give them the bread that they ask for. And we would ask to remember all that's sick and afflicted.
Takavimbiswa kuti haagamuchiri dombo panzvimbo yacho. tinoziva kuti imi muchavapa chingwa icho chavanenge vakumbira. Uye tinoda kukumbira kurangarira vose vanorwara pamwe nokutambudzwa.
So glad to hear from Brother Rogers that he said he felt well enough to go to work. We are so glad for that, Lord, praying that you will heal him, that that cancer will not have the right of way, but will be stopped by the blood of the Lord Jesus. By faith, we place the blood of the Lord Jesus between the death cancer and our brother.
Ndinofara kwazvo kunzwa kubva kuna Hama Rogers kuti vati vanzwa zvakanaka zvakakwana zvokuti vagona kuenda kubasa. Tinofara kwazvo nokuda kwazvo Ishe. Tinonamata kuti muvapodze kuti kenza iyoyo isava vakunda asi kuti imiswe neropa raIshe Jesu. Nokutenda tinoisa ropa raIshe Jesu pakati pekenza yorufu nehama yedu.
Now we ask for all that's needy everywhere. Get glory to thyself, honor thy word, Lord, as we have read it, and give us a great healing service. For the glory of God, we ask it in the name of the Lord Jesus. Amen.
Zvino tinokumbirira vose vane zvavari kuda, kwese kwese, zviwanire imbiri kwamuri. Remekedzai shoko renyu Ishe. Sezvo, tariverenga, uye tipewo shumiro huru yekupodzwa. Tinozvikumbira kuitira kubwinya kwaMwari nemuzita raIshe Jesu. Amen.
For a text tonight, I would like to use the three words. Why, cry, speak. And for a subject, I would like to use the attitude of people towards God's anointed. Just for a short time, perhaps 20 minutes or 30, then we'll start the prayer line.
Musoro wezvandichataura usiku huno. Ndinoda kushandisa mashoko matatu. Seiko uchichema, taura. Uye sechidzidzo ndinoda kushandisa maonero evanhu kumuzodziwa waMwari. Kwenguva pfupi ingaita maminitsi makumi maviri kana makumi matatu. Ipapo tinozotanga mutsara wekunamatira.
God had called Moses a special calling. And when God calls a man and anoints him for a certain duty, he expects that man to carry that out to the letter.
Mwari vaiva vadana Moses nemadanirwe akatsaurwa. Zvino Mwari kana vakadana munhu uye vomuzodzera rimwe basa rakatsaurwa, vanotarisira kuti munhu iyeye ariite nemazvo.
God doesn't want to give a man a commission and him hum-haw around about it. He wants him to go straight forward and do just exactly what he's commissioned to do. Don't look right or left. Just move forward.
Mwari havadi kupa munhu kumwe kutumwa iye oita zvekuzengurira kuriita. Vanoda kuti aende achipfuurira mberi uye ondoita nemazvo sezvaanenge atumwa. Usatarisa kurudyi kana kuruboshwe, asi famba uchienda mberi chete.
And the children of Israel had been in bondage for some 400 years. But God had promised that he would visit them. And God keeps every promise that he makes. He cannot lie. He's God. And the time had come for this visitation.
Zvino vana veIsraeri vakange vari muhutapa kwemakore mazana mana, asi Mwari vakanga vavimbisa kuti vaizovashanyira. Uye Mwari vanochengeta vimbiso yose yavanoita. Havagone kunyepa. Ndi Mwari. Zvino nguva yakanga yakwana yokushanyirwa uku.
I believe tonight paralleling that God made a promise that he would return again.
Amen.
I believe that we are near that time.
Amen.
This morning when I was speaking on that subject, I could almost feel the current, as the saying, that the nearness of the Lord Jesus.
Uye ndinotenda, usiku huno, ndichifananidzira kuti Mwari vakaita vimbiso yokuti ivo vachadzokazve. Ndinotenda kuti tave pedyo nenguva iyi. Nasi mangwanani, pandanga ndichitaura nezvechidzidzo ichocho, ndange ndave kutoda kunzwa magetsi tingangotaura saizvozvo kuva pedyo kwaIshe Jesu.
Now, Moses being called for this purpose, but he was a man God trained him 80 years before he ever was able to use him. 40 years in the palace and 40 years in the wilderness.
Zvino Moses akanga akadanirwa chinangwa ichi. Asi aiva munhu. Mwari vakamudzidzisa kwemakore makumi masere vasati vave kukwanisa kumbomushandisa. Makore makumi mana ari mumuzinda uye nemakore makumi mana ari murenje.
God can train a man, take him 100 years for 30 minutes work. God knows how to train.
Mwari vanogona kudzidzisa munhu zvovatorera zana remakore kuitira basa remaminitsi makumi matatu. Mwari vanoziva madzidzisiro acho.
What the schools had put in Moses 40 years had taken 40 years to get it out. But one time in the presence of the anointing, one time in the presence of the burning bush, he'd known more about God than he'd learned in books in the 80 years of his life.
Zvakaiswa muna Moses nezvikoro kwemakore makumi mana. Zvakatora makore makumi mana kuzvibudisa mari. Asi nguva imwe chete muhupo hwechizoro. Nguva imwe chete muhupo hwegwenzi repfuta. Akaziva zvakawanda nezvamwari kupinda zvaakadzidza mumabhuku mumakore makumi masere oupenyu hwake.
God trains his man, then anoints him. Gives him experience, takes him through the rigid training, down to the sands of burning punishment, trying, testing.
Mwari, vanodzidzisa vanhu vavo, vobva vavazodza, vovapa chiitiko, vovapfuudza, nomukudzidziswa kwakaomarara, zvichidzika nemujecha rekurangwa kunopisa, kuedzwa, nokuiswa pakaoma.
Not only does he do that to his prophets, but he does it to his children. Every son that cometh to God must be chastened and tried.
Amen.
Tested by his word.
Havangodaro chete kuvaprofita vavo. Asi, vanozviita kuvana vavo vose. Mwanakomana wose anouya kuna Mwari, anofanira kurangwa nokuedzwa. Anoedzwa.
See, when the pinch comes, the strong time, when it faces death, are you able to stand there on the word of God?
Amen.
Say, God said so. Amen. That settles it.
Munoona, kana kurwadziswa kwashika, nguva yakaoma, yatarisana nerufu, unogona kumira here, ipapo pashoko raMwari, woti, Mwari, vakataura kudaro.
And God had called such a man, and that man was Moses. But Moses, a great deal like us, every time it come a place to something had to be done, Moses called out, "Oh Lord, what must I do in this place?" Now, isn't that just like we do?
Zvino Mwari vakanga vadana munhu akadaro, uye munhu uyu aiva Moses. Asi Moses kufanana zvakanyanya sesu. Nguva yose, zvikasvika pokuti chimwe chinhu chiitwe. Moses aidanidzira achiti, "Oh Ishe, ndodiniko pano pandava?" Zvino, hazvisizvo here zvakafanana nezvatinoitawo.
God had blessed him and anointed him above his brethren, gave him a message and a ministry that had not been on the earth since that day, until that day. And yet every time something taken place, Moses run off to God with it. "Lord, what must I do?
Amen.
What must I do in this case?"
Mwari vakanga vamuropafadza pamwe nokumuzodza kupfuura hama dzake ndokumupa mharidzo neshumiro zvakange zvisati zvambovapo panyika kubvira pazuva iroro kusvika pazuva iroro uye zvadaro nguva dzose paitika chimwe chinhu Moses aimhanya nacho kuna Mwari ishe ndoita sei ndodini pachinhano ichi
God got kind of tired of it, I believe. He said, why are you crying to me? Speak to the people and go forward.
Amen.
My, if any time it ever looked like the altar retreat was then. But God has no retreat.
Amen.
There's no place to retreat in God. Go forward.
Mwari vakasvika pavakaita sokuneta nazvo. Ndirotenda kudaro. Vakati, seiko uri kuchema kwandiri? Taura kuvanhu mubva maenda mberi ini zvangu kana pane nguva yazvakaratidza kuti vaifanira kudududza ndipapa pacho asi Mwari havadududze hakuna nzvimbo yokudzokera shure muna Mwari endai mberi
The doctor says it's cancer go forward If he says it's TB go forward If the devil says you can't give this up go forward
Chiremba akati ikenza enda mberi Kana akati, ITB, endamberi. Kana diabore akati, haugone kusia izi, endamberi.
If your home says that you're going to be a fanatic, go forward.
Amen.
The church turns you out, go forward.
Amen.
There's no retreating back.
Amen.
Go forward.
Kana veimba yako vakati, wave kuzoita mupengo, endamberi. Kereke ikakudzinga, endamberi. Hakuna kududuza uchidzokera. Endai mberi.
Speak and go forward. Speak what his word. And go forward. Thus saith the Lord. And move on. Cry out to the people.
Taura, wobva waenda mberi. Taura chi, shoko rake, wobva waenda mberi. Zvanzi na Jehovha. Wofambira mberi. Danidzira kuvanhu.
But the people then rebelled and said, It had been better that we died down in Egypt. It had been better that we had our graves marked than from the hyenas and the vultures to pick our bones in this wilderness. Why did you bring us out here? After they had seen that God had approved Moses to be his servant.
Asi vanhu, vakapanduka vakati. Zvaiva nani denu takafira muEgipita. Zvaiva nani kuti makuva edu ainyorwa mazita pane kuti mapere nemakora zvizononga mapfupa edu murenje rino seiko wakauya nesu kunze kuno mushure mekunge vaona kuti mwari vainge vabvuma kuti Moses ave muranda wavo
God when God comes into a person or two persons into a congregation into a man or a woman he vindicates his presence God proves that he's there.
Mwari, kana mwari vauya mumunhu, kana kuvanhu, muungano, mumurume kana mukadzi, ivo vanosimbisa upo hwavo, ishe, vanoratidza kuti varipo.
For when God comes, supernatural signs begin to appear.
Amen.
This person becomes a changed person. They're not no more like they used to be.
Nokuti kana mwari vauya, zviratidzo zvomweya, zvinotanga kuonekwa munhu uyu anobva ava munhu ashandurwa havasisiri sezvavaimbova
sin has vanished from their life fear and doubt has vanished frustration they're solid stable live or die it's Christ they don't care what comes or what goes nothing shakes them they move forward
chivi chanyangadika kubva muupenyu hwavo Kutika nekupokana zvanyangadika uyewo kuodzwa moyo vakasimba vakadzikama kurarama kana kufa ndiKristu havachina hanya nezvinouya kana zvinopfuura hapana chinovazunguza vanofamba vachienda mberi
And Moses fretted with the people and other people fretted to Moses and he said what must we do and Go forward, what's the answer?
Uye Moses, akashushana nevanhu. Nevanhuwo vakashushana na Moses. Zvino ndokuti, toita sei. Zvino endai mberi ndiyo yaiva mhinduro yacho.
Now they said, we are out in this wilderness and the armies of Pharaoh is approaching us. They're camped just behind us. But Moses knew to obey God.
Zvino vakati, tiri kunze kurenje rino, uye hondo dza Farao dzoswedera kwatiri, vadzika misasa pedyo shure kwedu. Asi Moses aiziva kuteerera Mwari.
And if God sends a representative and he anoints this representative and sends it into the world, the people must obey that representative.
Amen.
It's always been that way all down through the Bible.
Zvino kana Mwari vatuma mumiririri, zvino iwo vobva vazodza mumiririri uyu, vobva vamutuma pasi rose, vanhu vanosungirwa kuteerera mumiririri iyeyu. Zvakagara zvakadaro zvichidzika nemubhaibheri rose.
Moses is called for the job. God has said in the word he would do it. He promised that he would send such a thing in that day to deliver him.
Moses akanga adanirwa basa racho. Mwari vakanga vati mushoko. Vaizozviita vakavimbisa kuti vaizotumira chinhu chakadaro muzuva iroro kuzovadzikinura.
And God did his part, sent Moses and the children of Israel. Just because little stumbles and things come along to try, they failed to march with Moses.
Amen.
Now, isn't that just like today?
Zino Mwari vakaita chikamu chavo ndokutumira Moses. Zino vana veIsraeri ndokungoda kwezvinetswa zviduku nezvinhu zvakauyako kuti zvivaedze. Vakakundika kufamba na Moses. Zino hazvina here kufanana na nhasi.
We see the message come forth. We see the church rise to a place on the wings of the Holy Spirit until the power of God thrills every person in there. The glory of God falls around and signs and wonders take place.
Tinoona maridzo ichiuya. Tinoona kereke ichisimuka kusvika panzvimbo iri pamapapiro emweya mutsvene, kusvika simba raMwari richifadza munhu wose aripo. Kubwinya kwaMwari kunobhururukirapo. Zvino zviratidzo nezvishamiso zvoitika.
Less than a week, Satan is permitted to come into that congregation. Why does he do it? God permits it.
Pasina kupera svondo, Satani anotenderwa kuuya muungano iyi. Seiko achizviita? Mwari vanozvitendera.
And then the church begins to murmur, fall back. Maybe it wasn't so. There's where we fail. That's the failing of the church.
Amen.
Regardless of what takes place, it's God move forward.
Zvino kereke inotanga kunyunyuta yobva yadzokera. Zvichida izvi zvanga zvisizvo. Ipapo ndipo patinokundika. Ndiko kukundika kwekereke. Zvisinei kuti kwaitika chii, ndiMwari, famba upfuurire mberi.
Well, say, there's brother so-and-so, I shouted the victory with him, but he's back, no matter what he done. That has nothing to do with you.
Zvakanaka, woti pane hama ningi-ningi, ndakashevedzera kukunda pamwe navo, asi vakadzokera. Hazvina basa kuti vakaitei, izvozvo, hazvinei nechokuita newe.
Well, so-and-so professor said that that wasn't right, that wasn't of the Lord. No matter what professor said so, you are the guy that stood on the sacred grounds. You're the guy that was at the burning bush.
Zvakanaka. Ningi-ningi muzvina fundo akati. Izvozvo zvainge zvisiri izvo. Akanga asiri ishe. Zvisinei kuti muzvina fundo ataura kudaro. Iwe ndiwe munhu akamira panzvimbo inoyera. Ndiwe munhu wacho aiva pagwenzi raifuta.
What the professors of Egypt, what a Pharaoh would have said to Moses, oh, you just imagine you've seen a bush. You thought you had a, there's a roaring in your ears. Moses knew where he stood.
Yeah.
Moses knew what talked to him.
Kodeno, vazvina fundo veIjipita, kodeno Farao ainge akati kuna Moses, oh, wakangofungidzira kuti wakaona gwenzi. unofunga kuti wakanga uine kwaive kuomba kwaive munzeve dzako. Moses aiziva paive akamira. Moses aiziva chakataura naye.
And every man that's born of the Spirit of God knows what talks to him when the Holy Ghost comes.
Amen.
It speaks a peace that passes understanding.
Uye munhu wose akaberekwa nemweya waMwari anoziva chinotaura naye pano uya mweya mutsvene. Chinotaura zvorugare runopfuura kunzwisisa.
Moses was called. God then, after Moses receiving his call, he went down to Egypt. Then he's got to get the people to believe him.
Moses akadanwa iye naMwari zvino. Mushure mekunge Moses agamuchira kudanwa kwake, akaenda zasi kuIjipita. Zvino aifanira kuita kuti vanhu vamutende.
Now he was the anointed prophet of the Lord, but the people didn't believe him. Though God proved it by signs and wonders that he did.
Zvino ndiye aiva muprofit akazodzwa washe. Asi vanhu havana kumutenda. Kunyangwe ivo Mwari vakazviratidza nezviratidzo nezvishamiso zvavakaita.
And because they didn't believe Moses, the servant of the Lord, then they fell in the wilderness and every one of them died that left Egypt. Not a one of them was saved.
Zvino nokuti havana kutenda Moses muranda washe, ipapo vakapanara murenje uye mumwe nemumwe wavo akafa akanga abva kuIjipita. Hapana kana mumwe chete wavo akaponeswa.
Everyone died and perished beside Joshua and Caleb that started out, because they murmured and complained against the vindicated message that God had spoken the Bible.
Mumwe nemumwe wavo akafa akaparara kunze kwaJoshua naCaleb, avo vakabuda kutanga nokuti vakanyunyuta pamwe nokuchema chema vachipesana nemharidzo yakasimbiswa iyo yakanga yataurwa nezvayo naMwari muBhaibheri.
Oh, when I think of that, when God promises anything, God keeps his word.
Amen.
And when God confirms that word to you, then believe it.
Oh, ndikazvifunga izvozvo. Kana Mwari vavimbisa chero chinhu, Mwari vanochengeta shoko ravo. Uye kana Mwari vasimbisa shoko iroro kwauri, zvino iwe chiritenda.
God promised in the last days he'd pour out his spirit upon all flesh, and your young man would see visions, the old man would dream dreams, upon my handmaids and maidservants will I pour out of my spirit. He show signs in the heavens and in the earth, and great signs and wonders would take place in the last days.
Mwari vakavimbisa namazuva okupedzisira vachazodurura mweya wavo pamusoro penyama yose. Majaya enyu achaona zviratidzo, vatana vacharota hope, uye pamusoro pavarandakadzi navashandikadzi vangu ndichadurura mweya wangu. Ndichaonesa zviratidzo mumatenga nepanyika, nezviratidzo nezvishamiso zvikuru zvichaitika mumazuva ekupedzisira.
And here we are in the last days, and God's keeping his word.
Amen.
The Holy Spirit's here.
Amen.
And it vindicates the coming of the Lord Jesus.
Amen.
And the people turn it down and murmur against it. Just like it was, that's our deliverance.
Hezvino tave pano mumazuva okupedzisira, uye Mwari vari kuchengeta shoko ravo. Mweya mutsvene uri pano, uye unosimbisa kuuya kwaIshe Jesu. Vanhu vanouramba uye vanonyunyuta zvokupesana nawo sezvakaitwa kare. Ndirwo rudzikinuro rwedu.
Moses was the signpost of the deliverance of Israel according to God's word. The time drew nigh. God sent Moses. He was God's light for that day.
Moses ndiye akanga arichi chikwangwani cherudzikinuro rweIsraeri maererano neshoko raMwari. Nguva yakaswedera pedyo, Mwari vakatuma Moses. Ndiye aive chiedza chaMwari chezuva iroro.
And today the time's drawing nigh. Atomic bombs are ready. The world's going to be blown to pieces pretty soon. ashes all over the earth, number of volcanic ashes.
Uye, nasi, nguwe ya skwedera pejgo, mabomba e atomiki, ato gadzirira. Nyika icha putis kwa kuita zvimedu, munguva pfupi, madota acha zadza kwese panyika. Hapana chimwe kunze kwe dota rematombo, akanyunguduka, anopisa, anova pasi.
The time is at hand. And God promised he'd pour out his spirit and take his church out. And the Holy Ghost is here representing that with signs and wonders proving that he is the same Jesus Christ in the form of the Holy Ghost doing the same work that he did when he was here on earth.
Nguva yasvika. Uye Mwari vakavimbisa kuti vachadurura mweya wavo wobudisa kereke yavo kunze. Zvino mweya mutsvene uri pano wakamiririra izvozvo nezviratidzo nezvishamiso kuratidza kuti iye ndiJesu Kristu mumwe chete muchimiro chomweya mutsvene achiita basa rimwe chete raakamboita ari pano panyika.
Blinds the people. The gospel always blinds the people if they don't open their eyes. You either walk or it blinds the people.
Inopofumadza vanhu. Evangeri nguva dzose inopofumadza vanhu. Kana vasingavhuri meso avo. Unototi ufambe kana kuti inopofumadza vanhu.
Yes, every case in the Bible when God sent a messenger and that messenger was received, there was a revival in that time. But if they was not received, there was no revival, but this chaos followed the unbelief.
Hongu, chiitiko chose mubhaibheri kana Mwari vatuma nhume uye nhume iyoyo ikagamuchirwa kwakava nerumutsiriro panguva iyoyo. Asi vakasagamuchirwa hakuna kuva nerumutsiriro, asi kwaingove nenyonga nyonga ichitevera kusatenda.
So is it today, nothing less. I think today I would like to make mention of one woman that I think of in the Bible, and she was bad to begin with, rotten to the core, a young beautiful woman by the name of Rahab.
Saka ndizvo zvakaitawo nhasi pasina kutapudzwa. Ndinofunga kuti nhasi ndinoda kutaura nezvemumwe mudzimai wandiri kufunga nezvake womubhaibheri. Zvino akanga akaipa kutanga kwacho, akaora kwazvo, mudzimai wechidiki ane runako aiva nezita rokuti Rakabhi.
She was a heathen to start with, and she was a prostitute on the street. But she heard that there was a God. Not an idol that set dumb her declaration of creeds.
Amen.
But a God who lived among his people and anointed them.
Amen.
And signs and wonders was following them. She heard about it.
Akange ari muhedeni pakutanga kwacho. Uye aiva chifeve mumugwagwa. Asi akanzwa kuti kuna Mwari. Kwete mupunzo unogara usingatauri. Kana tsana nguru yezvitendwa. Asi Mwari chaiye anorarama pakati pevanhu vake. Uye achivazodza. Uye zviratidzo nezvishamiso zvaivatevera. Akanzwa nezvazvo.
One day two representatives come to Jericho. And quickly her on the street as a prostitute. She called them. Took them into her house. Said they're after you. And she hid them.
Rimwe zuva, vamiririri vaviri, vakasvika muJeriko. Zvino nokukurumidza iye, ari mumugwagwa sechifeve, akavadana, ndokuvaisa mumba yake ndokuti, vari kukusvagai, zvino akavaviga.
And I like her attitude. She never said, I'll believe when I see the great anointed Joshua do some sign. If I could have seen Moses do some of the signs, I would have believed. But she said, I have heard.
Amen.
Faith cometh by hearing, hearing of the word.
Zvino ndinofarira maonero ake. Haana kumboti. Ndichazotenda kana ndaona muzodzi wamukuru Joshua aita chiratidzo. Dai ndakaona Moses achiita zvimwe zvezviratidzo zvacho. Ndaidai ndakatenda. Asi akati, ndakanzwa, kutenda, kunouya nekunzwa, kunzwa shoko.
I have heard that the God of heaven, who is the real God, is with you all. And he's done great signs and wonders. He dried up the Red Sea. He brought plagues upon Egypt. We see how he turned the enemy over to your hands. And our whole country is trembling because of it. I'm asking mercy.
Ndakanzwa kuti mwari wokudenga vanova ndivo mwari chaivo vanemi mose uye kuti vakaita zviratidzo nezvishamiso zvikuru vakaomesa gungwa dzvuku vakaunza matenda muEgipita tinoona maunziro avakaita muvengi wenyu mumaoko enyu zvino nyika yedu yose iri kudedera nemhaka iyoyi ini ndinokumbira kuitirwa tsitsi.
She didn't say, I'll have to see this God first. Let me take my judgment and take what my scripture says about that. And see, she never found it. But faith cometh by hearing. Hearing the word of God. And she believed.
Ahana kuti, ndinoda kuona mwari uyu kutanga. Regai nditore maonero angu. Uye, nokutorawo kuti, rugwaro rwangu, rutii nezvazvo. Zvino, munoona angadai asina kudziwana. Asi kutenda kunouya nekunzwa. Kunzwa shoko raMwari. Uye ndokubva atenda.
And when these words were brought back to Joshua, the word Joshua means Savior like Jesus there. When it brought back to Joshua, God's anointed, her house was permitted to stand.
Zvino mashoko aya. Paakasvika kuna Joshua. Shoko rinoti Joshua. Rinoreva kuti muponesi saJesu apo. Zvino paakaunza kuna Joshua muzodziwa waMwari. Imba yomudzimai uyu yakatenderwa kuti imire.
And when the people marched 13 times around the walls of Jericho and sounded the trumpet, every place on that wall fell but her house. Because she believed before she seen anything.
Zvino vanhu pavakafora kagumi nekatatu vachipoterera masvingo eJeriko uye vachiridza hwamanda nzvimbo yose pamasvingo aya yakadonhera pasi kunze kweimba yake nokuti akatenda asati aona chinhu.
She accepted it. She said, they're servants of the Most High God, and I will receive it upon the basis of hearing it. I believe it. Faith cometh by hearing. She heard it. She believed it. She accepted it.
Akazvigamuchira akati, ava varanda vaMwari wokumusoro soro. Uye, ndichazvigamuchira nokungonzwa bedzi. Ndinozvitenda, kutenda kunouya nokunzwa. Mukadzi akazvinzwa, akazvitenda, akazvigamuchira.
And notice, they said, bind this scarlet string that you let us down with, bind it in the window. That red spoke of the blood of Jesus, the atonement. And every place in that wall fell, but Rahab's house, it set on top of the wall. God honored her.
Uye, cherechedzai, vakati, sungirira tambo tsvuku iyi, yavati dzikisa nayo, isungirire pa window. Iyo tsvuku yaimiririra ropa raJesu yananiso. Nzvimbo yose mumasvingo aya yakawa kusiya imba yaRakabhi yaiva iri pamusoro pemasvingo. Mwari vakamuremekedza.
And she saw as great a miracle performed there as it was drying up the Red Sea. For the hand of Jehovah was over that little place to protect it. She had accepted it.
Uye ivo akaona shura guru rakaitwa ipapo rakafanana nokuomeswa kwegungwa dzvuku nokuti ruoko rwaJehovha rwaiva pamusoro penzvimbo duku iyi kuichengetedza akanga agamuchira.
God's anointed, God's servants went over there anointed, and she believed it before she seen miracles. She believed it anyhow and accepted it.
Vazodziwa vaMwari, varanda vaMwari vakaendako vakazodzwa uye akazvitenda asati aona mashura akazvitenda zvakadaro uye akazvigamuchira.
Elijah, the prophet of the Lord, anointed, Oh yes, God anointed him to be prophet. He was Pastor Elijah. I don't imagine Jezebel would have wanted to call him that. But he was her pastor just the same. God made him her pastor. So she hated him.
Eria mporofita washe akazodzwa. Oh, hongu. Mwari vakamuzodza kuva muprofita. Akanga ari mufudzi Eria. Handifungidziri kuti Jezebeli ainga ada kumudana kudaro. Asi akanga ari mufudzi wake zvisinei. Mwari vakamuita mufudzi wake saka iye aimuvenga.
And God told him, said, you go up on the mountain and you sit down there. I've commanded the crows to feed you. I'll water you from the brook Cedrus. And he sat down there.
Zvino Mwari vakamuudza ndokuti, kwira mugomo, undogara pasi imomo, ndarayira makunguo kukupa chokudya. Ndichakupa mvura kubva murukova Keriti. Zvino akagara pasi ipapo.
And the king said, go get that fanatic and bring him down here. And the soldiers all armed with the command of the king. They start up the hill.
Zvino mambo akati, endai mundotora mupengo uyo, mudzike naye kuno. Zvino varwi, vose vakabata kutumwa kwavo namambo, vakatanga kukwira chikomo.
And Elisha probably raised up and said something like this, gentlemen, this is a holy spot. I've been called of God to be his prophet.
Amen.
He's commissioned me to stand on these grounds and proclaim his message.
Amen.
And the message that I have for you, don't you approach this
Amen.
Ground.
Amen.
Stay off of here, the uncircumcised.
Zino Erisha, zichida, akasimuka akataura, zvakada kudai. Varume, ino inzvimbo chene. Ndakadanwa naMwari kuva muprofita wake. Akandirayira kuti ndimire panzvimbo dzino ndichizivisa mharidzo yake. Uye mharidzo yangu kwamuri imi. Musauye panzvimbo pano. Ameni. Garirai kure nepano imi vasina kudzingiswa.
Have you not read when Moses, the servant of the Lord, crossed over the river and the uncircumcised tried to impersonate him? They all drowned. Stay off of this ground.
Hamuna kuverenga here. Apo Moses muranda waishe. Aka yambuka miri kwerwizi. Vasina kudzingiswa. Vakaedza kumutevedzera. Vose vakanyura. Garirai kure nenzvimbo ino.
Oh, they said that old quack. What school is he from? We'll go in anyhow. Elijah said, if I be a man of God, let fire fall from heaven and vindicate my ministry. And about that time, fire fell and burned up 50.
Oh, vakati, mutana uye wenhema. Vakadzidze piko chikoro. Tishano pindamo, zvakadaro. Eria akati, kana ndiri munhu waMwari, moto ngaudone kubva kudenga, ugosimbisa shumiro yangu. Zvino nenguva saiyoyo, moto wakadona ukapisa vanhu makumi mashanu.
The king might have said lightning struck him. So he sent another 50 and the same thing happened.
Amen.
Unbelief.
Mambo. Anogoda kunge akati. Varo wanemeni. Saka. Akatuma zvevamwe makumi mashanu. Uye zvimwe chete. Zvikaitika. Kusatenda.
Man who mock and scoff and make fun of the anointed church of the living
Amen.
God shall perish someday in a hell. Won't only be burning for a few minutes. It might be a long time.
Vanhu, vanonyomba nekushora nekuita dambe, nekereke yakazodzwa yaMwari mupenyu, vachaparara rimwe zuva mugehena. Kunge kusiri kubvira kwemaminitsi mashoma. Kunogona kuva kwenguva yakareba.
So it's holy grounds. God's anointed stands on there. No uncircumcised or unclean thing can enter that spot. That is true. If the impersonators try to act like that they are doing it, you'll find out they'll soon come to naught.
Saka idzi nzvimbo tsvene. Vazodziwa vaMwari vanomira ipapo. Hakuna asina kudzingiswa kana chinu, chine tsvina chinogona kupinda ipapo. Ichi ichokwadi kana vatevedzeri vakaedza kuita sokunge ndivo vari kuzviita. Munozoona kuti nokukasika vanozoshaya maturo.
But what does the impersonators vindicate if there is a real? There's a real God. There's some people who wants to, they don't believe it, but they want to act like they believe it.
Asi vatevedzeri vanosimbisa chiko kuti pane chemazviro kwazvo. Pana Mwari wemazviro kwazvo. Kune vamwe vanhu vanoda ku havazvitende asi vanoda kuita sokunge vanozvitenda.
But a person that knows God is a man that's born again of the Holy Ghost and filled with the power of God, with a thus saith the Lord, and goes forward. They know something has struck their heart. They know that they're right.
Asi munhu anoziva Mwari, munhu akaberekwa patsva nemweya mutsvene, uye azere nesimba raMwari, uye ane zvanzi naJehovha, zvino anofamba achienda mberi, vanoziva kuti pane chimwe chinhu chakarova moyo wavo. Vanoziva kuti zvavari kuita zvakanaka.
So Elisha was a man of God, anointed, that they did not believe.
Saka Erisha aiva munhu waMwari akazodzwa wavaisatenda.
Look at David when he sat with Nathan the prophet. David, a man after God's own heart, and he was the anointed. God anointed him king. David is not only a king, but he was a prophet.
Tarisai David, apo paakagara naNathani muprofita. David, murume wapamoyo pamwari, uye aiva akazodzwa. Mwari vakamuzodza kuva mambo. David akanga asingori mambo bedzi, asi aiva muprofita.
So Nathan was a great prophet of the nation. David is more or less a poet and a prophet, songwriter, musician. And prophecy, really, in its original, is more like a song when they prophesy.
Saka Natani, ndiye aiva muprofita mukuru werudzi. David, waiva tingangoti, munyori wenhetembo, nemuprofita, munyori wenziyo, muridzi wenziyo. Zvino chiprofita chaizvo izvo, chingori sezvachiri. Chinoita kunge rwiyo pavanoprofita.
Then one day while the prophet and the king was sitting together, David said, "It's not right for me to live in a house of cedar in the ark of my God under a tent."
Zvino rimwe zuva apo muprofita namambo vakanga vakagara pamwe chete, David akati, "Hazvina kunaka kuti ndigare muimba yomusidhare, areka yaMwari wangu ichigara pasi petende."
And I want you to listen to the notable words of Nathan. He said, "David, oh, don't fail to get this down. Get between the lines. David, do all that's in your heart, for God is with you."
Ndinoda kuti muteerere manzwi anokosha aNathani. Akati, "David, oh, musaposa kubata izvi. Zvino, pinda pakati pemitsara. David, ita zvose zviri mumwoyo mako, nokuti Mwari vanewe."
Oh my, when I think of that, "David, do all that's in your heart, for God's with you." Why cry to me?
Oh, ini zvangu, kana ndikafunga izvozvo. "David, ita zvose zviri mumwoyo mako, nokuti Mwari vanewe. Seiko uchichema kwandiri?"
God's with you, speak and go forward. God's anointed you, move on. Don't him all around say this, that, or the other. Should I believe God? Should I trust him for this? Trust him for every breath that you draw.
Mwari anewe, taura obva waenda mberi. Mwari vakakuzodza, fambira mberi. Usazengurira uri pano, uchiti izvi, izvo, kana nezvezvo. Ndinofanira kutenda Mwari here? Ndovimba naye here pane izvi? Vimba naye pakufema kwese kwaunoita.
It was the great General Stonewall Jackson, who's been my favorite general since Joshua. Stonewall Jackson was asked one time, "How can you stand with just a handful of men when the opposition is so great.
Akanga ari mukuru wehondo, mutekwa tekwa Stonewall Jackson, uyo anga ari mukuru wangu wehondo, wandino nyanyisa kufarira kubva pana Joshua. Stonewall Jackson akabvunzwa pane imwe nguva. Unogona sei kumira uine varume vashomanana apo vanokurwisa vakawandisa kwazvo.
That's how he got his name of Stonewall. He would not budge. He knew no retreat. What could we accredit a man like that to?
Ndiyo mawaniro akaita zita rake rokuti Stonewall. Akanga asinga tsukunyuki. Hai ziva kududuza. Murume akadai. Tomfananidza nei?
A man, when the Yankees come down by the thousands and he stood there in the minority. But they never moving. He stood like a stone wall.
Murume, okuti, ma Yankee, pavakauya zasi, vari zuru zvakawanda. Zvino iye, akamira ipapo, vari vashoma shoma, asi havana kumutsukunyutsa. Akamira sechidziro chematombo.
All the rest of the rebel army had retreated back. Lyons come along and said, what's the matter with Jackson? Why isn't he going? He said, he stands like a stone wall. That's where he got his title.
Vamwe varwi vose vevapanduki. Vakanga vadzokera shure. Lyons akauyapo akati, idambudziko rei? Pana Jackson, sei asiri kuenda? Akati, amirepo sechidziro chematombo. Ndipo paakawana dunhirirwa rake.
The other generals asked him, said, Mr. Jackson, a little bitty fellow, black-headed and blue-eyed, only is about 5'2" tall, very modest, mild-speaking little fellow.
Vamwe vakuru vehondo, vakamubvunza vakati, va Jackson, murume ane mumu muduku, ane vudzi dema nemaziso eburu, urefu wake kunge mafiti mashanu nema inchi maviri. Aiva muchinda mudiki akadzika makwazo, asingataurisi.
Said, Mr. Jackson, how can you stand in such opposition? Bashful like he kicked his boot on the ground. He said, I never take a drink of water unless I thank God for it first.
Ndokuti, va Jackson, sei muchigona kumira, mukupikiswa kukuru kwakadai. Achiita sekunyara nyara. Akakavira shangu yake pasi, akati, handimbonwi mvura.
That's where it is. There's no retreat in God. Speak and go forward. That's right. That's God's commission to his church. We have no time to slack.
Ndipo pazviri apa, hakuna kudududza muna Mwari. Taura, wobva waenda mberi. Ndizvo chaizvo. Ndiko kurayira kwaMwari kukereke yavo. Hatina nguva yokunonokera.
They say the revival's over. It isn't over.
Amen.
Go forward. It's time that Pentecost has played out. It isn't. It's time for Pentecost to rise in the name of Jesus Christ and go forward.
Vanot, rumutsiriro rwakapera. Haruna kupera. Endai mberi. Inguva yekuti chipendekosti chapera. Haruna. Inguva yekuti Pentecost isimuke nemuzita raJesu Kristu zvino yobva yaenda mberi.
There's no retreat. There's no stand on the same ground. Let's move with the Spirit. Or the Spirit will move on to somebody else and leave you standing. You follow it. Do all that's in your heart. For God is with you.
Hakuna kudududza. Hakuna zvokugara panzvimbo imwe chete. Kati fambe ipamwe nemweya. Kana kuti. Mweya unoenda kune mumwe munhu zvino wokusiya wakamira. Iwe, utevere. Ita zvose zviri mumwoyo mako, nokuti Mwari vanewe.
When Jesus came, the Bible said, Peter said on the day of Pentecost, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you. How? By signs, miracles, and wonders, which he did in the midst of you all. For you all yourself is a witness to this.
Jesu paakauya, Bhaibheri rakati Petro akati, nezuva rePentecost, Jesu weNazareta, murume akatsigirwa naMwari pakati penyu, sei, nezviratidzo, minana nezvishamiso zvaakaita pakati penyu mose, nokuti imi mose, momene, muri zvapupu kune izvi.
What was he? He was a sign-working one, anointed. Another place it said, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you. God's approval is upon him. How did he approve him? By signs, wonders.
Ye aiva chi, aiva uyo, muitwe zviratidzo, akazodzwa. Pane imwe nzvimbo rakati, Jesu weNazareta, murume akatsigirwa naMwari pakati penyu. Tsigiro yaMwari yaiva paari. Akamutsigira sei? Nezviratidzo, nezvishamiso.
Jesus said, if I do not the works of my Father, then don't believe me. But if I do the works of my Father, then believe the works. If you can't believe me as a man.
Jesu akati, kana ndisingaiti mabasa ababa vangu. Ipapo, musandi tenda. Asi kana ndichiita mabasa ababa vangu. Zvino, chitenda imabasa. Kana musingagone kunditenda somunhu.
In other words, he said, if you can't believe I'm he, you'll perish in your sins. But if you don't believe me, at least believe the works that I do. Oh, he was approved of God by signs.
Nemangwe mashoko, iye akati, kana musingatendi kuti, ndini iye, muchapararira muzvivi zvenyu. Asi kana musingatendi, chitendaiwo kama basa andinoita. Oh, iye akatsigirwa naMwari nezviratidzo.
Nicodemus well expressed it when he came by night and he said, good master, we know that thou art a teacher come from God.
Amen.
Amen.
Nicodemus akazvitaura zvakanaka. Paakauya usiku, iye akati, Ishe wakanaka, tinoziva kuti imi, muri mudzidzisi akauya achibva kuna Mwari. Amen.
Amen.
They couldn't hide it. We know that you're a teacher come from God, for no man can do the things that you do, the works that you do, lest God was with him. They realized that he was approved of God, anointed of God. He was God's servant.
Havaikwanisa kuzviviga. Tinoziva kuti muri mudzidzisi akauya achibva kuna Mwari. Nokuti hakuna munhu anogona kuita zvinhu zvamunoita. Mabasa amunoita kunze kwekunge Mwari vainaye. Vakaziva kuti aiva netsigiro yaMwari, akazodzwa naMwari, akange ari muranda waMwari.
The church had to recognize it, though they hated him. They called him a devil. They tried to find all kinds of excuses. But when it comes to face the facts, they believed that he was the anointed one. But they thought more of their tradition, and they did the anointing of God.
Kereke yaifanirwa kuzvicherechedza, kunyangwe vaimuvenga. Vakamudana kuti diabori. Vakaedza kutsvaka mhando dzose sezvikonzero. Asi kana yava nyaya yokutarisana nazvo sezvazviri. Vakatenda kuti ndiye aive muzodziwa wacho. Asi vakafunga zvakanyanya pamusoro petsika dzavo kupfuura zvavaiita chizoro chaMwari.
Many women today will join some social standings in a church, join some intellectual group, because they love to get in the intellectual sections when they know that the Spirit of God has life and moves.
Varume nevakadzi nhasi vanozvibatanidza neboka revane chimiro mukereke. Vojoina rimwe boka revana nyanjere nokuti vanoda zvokupinda muzvipoka zvavanhu venjere. Asi vachiziva kuti mweya waMwari une upenyu uye unofamba.
Christ is the same yesterday, today, and forever.
Amen.
And the way he was then, that's the way he is now and will be forever.
Amen.
And the messenger of God is here, the Holy Ghost. To reject it is death, to receive it is life. Approved. How does people accept it?
Kristu, mumwe chete zuro, nasi nokusinga peri. Uye, zvakange ari kare, ndizvo zvaari zvino. Uye nokusinga peri. Zvino mutumwa waMwari ari pano. Mweya mutsvene, kuuramba ndirwo rufu. Kugamuchira upenyu. Kutsigirwa. Vanhu vanomugamuchira sei?
Now the Holy Spirit has one message. Speak the word. Go forward. That's right. Don't cry to me. There's the word. Speak it and move forward. Thus saith the Lord. That's the message of the Holy Ghost.
Zino mweya mutsvene une mharidzo imwe chete. Taura shoko, enda mberi. Ndizo chaizvo. Usachema kwandiri. Hero shoko. Ritaure ova waenda mberi. Zvanzi naJehovha. Ndiyo mharidzo yemweya mutsvene.
Now the people begin to murmur. They fell. We don't want to murmur.
Zvino vanhu vakatanga kunyunyuta. Vakafa. Hatidi kunyunyuta.
What is the works that Jesus did? He said, my works declare me. My works proves who I am. My works vindicates me. When God sent Moses, the works vindicated him. When God sent Elijah, the works vindicated him. When God anoints a man, his works vindicate him. When God sent the Holy Ghost in this last days, the works vindicated.
Ndi api mabasa akaitwa na Jesu. Iye akati, mabasa angu anondipupurira. Mabasa angu anoratidza kuti ndini ani. Mabasa angu anosimbisa zvandiri. Mwari pavakatuma Moses, mabasa akasimbisa zvaari. Mwari pavakatuma Eliya, mabasa akasimbisa zvaari. Kana Mwari vakazodza munhu, mabasa ake anosimbisa zvaari. Mwari pavakatuma Mweya Mutsvene mumazuva ano okupedzisira, mabasa anosimbisa zvauri.
Joining a church, joining an organization, accepting a creed or a doctrine. If that's the Holy Ghost, then there has always been a Holy Ghost in all kinds of religions.
Kujoina kereke, kujoina sangano, kugamuchira chitendwa, kana dzidziso, kana uri iwo Mweya Mutsvene. Zvinoreva kuti Mweya Mutsvene wakagara uripo nguva dzose, mumhando dzose dzezvinamato.
But this Holy Ghost has to be the same Holy Ghost that it was back on the day of Pentecost, or it's not that same Holy Ghost. It has to never change. It's the same Spirit. It has to live forever.
Asi Mweya Mutsvene uyu, unofanira kuva Mweya Mutsvene mumwe chete, sezvo waiva kare nezuva rePentecost, kana kuti hausi Mweya Mutsvene mumwe chete uya. Haufanire kubvira wamboshanduka. Mweya mumwe chete unofanira kurarama nokusingaperi.
Jesus said, the works that I do, he that believeth on me, St. John 14:7. He that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Amen.
He that believeth on me.
Jesu akati, mabasa andinoita uyo anotenda mandiri. Mutsvene John 14:7. Uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiye achaitawo. Uyo anotenda mandiri.
No man can believe Jesus Christ to be the Son of God until he's received the Holy Ghost. You're only taking it by faith and accepting it. You can't say that it is.
Hakuna munhu angatenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari kusvikira agamuchira Mweya Mutsvene. Unenge uchingozvitora nekutenda uchiugamuchira. Haugone kuti ndiwo.
You can say, I believe it is. But no man can call Jesus a Christ until the Holy Ghost is in him. The Bible said so.
Unogona kuti ndinozvitenda kuti ndiwo. Asi hakuna munhu anogona kuti Jesu Kristu kusvikira Mweya Mutsvene wava maari. Bhaibheri rakadaro.
The Holy Spirit has come in first, then it gives a witness. You know yourself that Jesus is the Christ because he lives in you.
Amen.
Then that same Holy Spirit introduces himself to the people, and these signs shall follow them that believe.
Mweya Mutsvene unofanira kuuya kutanga. Zvino iwo wopupura. Unozoziva pachako kuti Jesu ndiye Kristu. Nokuti iye anenge ave kurarama mauri. Zvino Mweya Mutsvene mumwe chete unozvizivisa nemuvanhu. Zvino zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda.
And the church laughs at it and makes fun of it. We're just living in that day. The atmosphere getting charged up for an atomic bomb, for judgment.
Kereke inouseka nokuita dambe nawo. Tiri kungorarama muzuva racho. Mamirire okunze ave kunyatsoibva kuitira bomba reatomiki pakutongwa.
The church is getting ready for a rapture. We're waiting, anticipations, waiting. The church is waiting the coming of the Lord.
Kereke iri kugadzirira kubvutwa. Takamirira, kutarisira, kumirira, kereke yakamirira kuuya kwashe.
The world is a shaking wonder which one's going to get the bomb first to the other one. We don't care which one gets there. We're going here. So it doesn't matter which one gets there. It doesn't have a thing to do with us.
Nyika iri kudedera kufungidzira kuti ndiani achatanga kukandira mumwe bomba. Isu hatina hanga nazvo kuti ndiripi richasvikako. Tiri kuenda kuno uku. Saka hazvina basa kuti ndiripi richasvikako. Izvozvo hazvinei nechokuita nesu.
We're just rejoicing, happy, believing it one day we'll hear a sound from heaven and here he'll come. And his church will be caught up in the air to meet him and be with him.
Tiri kupembera tichifara. Uye tichitenda kuti rimwe zuva tichanzwa ruzha kubva kudenga. Zvino ipapo anobva auya. Zvino kereke yake ichabvutwa muchadenga kunosangana naye pamwe nokuzova naye.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Peter said, Jesus of Nazareth, a prophet, anointed and approved of God among you all, which you all yourself know.
Uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naye, achaitawo. Petro akati, Jesu weNazareta, muprofita akazodzwa, pamwe nokutsigirwa naMwari pakati penyu mose. Uyo, imi mose, pachezvenyu, munoziva.
The Bible said also that God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost, that he went about doing good, healing the sick. That was a sign that he was what he claimed to be.
Bhaibheri rakataura zvakare kuti Mwari vakazodza Jesu Kristu nemweya mutsvene zvokuti iye akaenda achiita zvakanaka achiporesa varwere. Ichi chaiva chiratidzo chokuti aiva izvozvo zvaakataura kuti aiva.
That's the way God sends it. That's the way it's supposed to come in the last days. And the Holy Spirit that comes in the last days isn't to draw us to a creed, isn't to draw us to a church, is to draw us to God and supernatural signs, is to follow that Holy Spirit.
Ndiyo nzira yaunotumwa nayo naMwari. Ndiyo nzira yaunofanira kuuya nayo muzuva rokupedzisira. Zvino mweya mutsvene unouya mumazuva okupedzisira haupo kuti donzera kuchitendwa. Handi kuti donzera kukereke. Unoti donzera kuna Mwari. Uye zviratidzo zvomweya zvinotevera mweya mutsvene uyu.
What is the signs of the Holy Spirit? If Jesus of Nazareth was a man approved of God, anointed with the Holy Ghost, let's see what kind of a message he had. What did he do? How did he act? See his action, then we can follow his actions.
Ndezvipi zviratidzo zvomweya mutsvene? Kana Jesu weNazareta aiva munhu akatsigirwa naMwari, akazodzwa nemweya mutsvene, ngatione mhando yemharidzo yaive nayo. Ko chii chaakaita? Ko akazvibata sei? Toona zvaaiita. Zvadaro tinozotevera maitiro ake.
We find if when he first come on to his ministry at the age of 30, when he was anointed with the Holy Ghost, the first thing he did, he met a man by the name of Peter. And he told him, said, your name is Simon, and you're the son of Jonas. And he believed him.
Tinoona kuti iye paakatangisa kuuya kushumiro yake ave namakore makumi matatu okuzvarwa. Paakazodzwa nomweya mutsvene, chinhu chokutanga chaakaita akasangana nomurume ainzi Petro. Zvino akamuudza kuti zita rako rinonzi Simoni uye uri mwanakomana waJonasi. Akabva amutenda.
Why? Moses had spoke before his time. And he said, the Lord your God shall rise a prophet just like me.
Amen.
That'll be the sign you'll know. He'll be a God prophet.
Amen.
That Messiah will be both God and prophet.
Amen.
And he'll do the sign of a prophet.
Amen.
When he does.
Seiko, Moses akanga ataura nguva yake isati yasvika. Zvino akati, Jehovah Mwari wenyu achamutsa muprofita akaita seni. Ndicho chinozova chiratidzo. Munozoziva anenge ari Mwari muprofita. Mesia uyu anova zvese Mwari nemuprofita. Uye iye anozoita chiratidzo chomuprofita paanozviita.
Like the Jews today, Louis Petrus sent over a million Bibles to those Jews, New Testaments, that come from down in the other parts of the world and never heard of Jesus. Been down there for 2,500 years.
Sema Juda nasi, Louis Petrus, akatumira mabhaibheri anopfuura miriyoni kumajudha iwayo. Matestamende itsva, avo vakanga vabva kune dzimwe nyika dzepasi rose, uye vaive vasati vambonzwa nezvaJesu. Vakanga vari zasi ikoko kwemakore zviuru zviviri nemazana mashanu.
They begin to read that New Testament. And they said, if this be the Messiah, we know the Messiah will be a God prophet. If this is the Messiah, and he's not dead, but he's alive again, let us see him do the sign of the prophet. We'll believe him. For our Messiah is a God prophet.
Vakatanga kuverenga testamende itsva iyi. Zvino vakati, kana uyu ari iye Mesia, tinoziva kuti Mesia achange ari Mwari muprofita. Kana ari iye Mesia, uye asina kufa, asi ari mupenyu zvakare. Tinoda kumuona achiita chiratidzo chomuprofita. Tinozomutenda, nokuti Mesia wedu ndimwari muprofita.
Jesus said, when he met Peter, he said, your name is Simon, and your father's name is Jonas. And Peter fell at his feet. He knew that that was who was spoke of.
Jesu akat, pa akasangana na Petro, akat, zita rako ndi Simoni, uye zita ra baba vako, ndi Jonas. Petro akadonira patsoka dzake, akaziva kuti uyu, ndiye uye akataurwa nezvake.
Strictly away went, they went after, Philip went for Nathanael, and told him what he'd found, and when Nathanael came up before him, he said, there's an Israelite in whom there's no God.
Nokukurumidza, vakaenda, vakatevera, Filipo akaenda kuna Natanaeri, kundomuudza, zvaakanga awana. Pavakasvika, Natanaeri pamberi pake akati, he unoyi muIsraeri, asina kunyengera mari.
Said, Rabbi, when did you ever know me? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you.
Amen.
He said, you are the Son of God.
Amen.
You're the King of Israel. They knew who that was.
Akati, Rabbi, ndiri ni imi, pamakandi ziva. Ishe vakati, Filipo asati akudana, pa wakanga uri pasi pomuti, ndaka kuona. Iye akati, ndimi mwana komana wa Mwari, ndimi mambo wa Israeli. Wakaziva kuti, aiva ani.
That Samaritan one, she said, when he said, bring me a drink, that woman, the nation of Samaria, said, hold it. Said, bring me a drink. Said, it's not customary for you, you Jews, to ask Samaritans such things as that. I'm a woman of Samaria. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. I'd give you water as you don't come here to draw.
Musamaria uya, paakat, pae, paakat, ndipewo mvura ndinwe. Mudzimai uya, werudzi rweSamaria akati, oh, iyo, akati, ndipewo mvura ndinwe. Akati, hazviviri kuti imi majudha kukumbira maSamaria zvinhu zvakadaro. Ndiri mudzimai weSamaria. Iye akati, dai waiziva kuti ndiani waunotaura naye, ungadai wandikumbira mvura yokunwa. Ndaikupa mvura dzokuti hauzo uyi pano kuzochera.
The conversation went on for a while till he saw where her troubles was. He said, go get your husband and come here. She said, I have no husband. He said, that's right. You've had five, and the one you're living with now is not your husband. You said it well.
Hurukuro yakaenda mberi kwechinguva, kusvikira aona paiva nematambudziko ake, akati, enda utore murume wako, muuye pano. Iye akati, handina murume. Iye akati, ndizvozvo. Wava nevashanu, uye uyo, wauri kurarama naye zvino, hasi murume wako. Wazvitaura zvakanaka.
She said, sir!
Oh, amen.
Brother,
amen.
Quickly, the Spirit of God on that woman.
Amen.
Sir, I perceive that you are a prophet.
Amen.
We know that the Messiah is coming. And when he does, he'll tell us these things. But who are you? He said, I'm he.
Mudzimai akati, changamire. Oh, hama! Kamwe kamwe, mweya wa mwari pamudzimai uyo. Changamire, ndinoona kuti imi muripo profita. Tinoziva kuti Mesia anouya. Uyezve kana iye asvika, iye achatiudza zvinhu izvi. Asi imi ndimi aniko? Iye akati, ndini iye.
She got that water pot and away she went. She got a drink out of a well that was bubbling up in her soul. She ran into the city and said, come see a man who's told me the things that I've done. Isn't that the very Messiah?
Mudzimai akadonidzira pasi chirongo chiya chemvura. Zvino hoyo achibva aenda. Akanwa mvura kubva patsime raifashaira mumoyo wake. Akamhanyira muguta zvino ndokuti, uyai muone murume uyo. Andiudza zvose zvandakaita. Ko, handiye here Mesiya wacho?
That was him yesterday. That's him today. That's forever the same. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Why do we linger? Why do we wonder? Do we wonder whether God will heal or not? We have seen him heal the thousands. Blind, sick, lame, halt, those that are dead and pronounced dead, raise up again. Are the power of the prayer of faith.
Ndizvo zvaiva zuro. Ndizvo zvaari nhasi. Zvakangodaro nokusingaperi. Jesu Kristu mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Seiko tichinonokera? Seiko tichinetseka? Tinonetseka here kuti Mwari vanopodza here kana kuti kwete? Takavaona vachipodza zviuru, mapofu, varwere, zvirema, nevakaunyana mitezo. Avo vakafa, kufa kwavo kukapupurirwa. Vomukazve, pasi pesimba romunamato wokutenda.
The Holy Spirit reveals and hundreds are healed. Blinded eyes, deaf ears. The world tried to ignore it. They try to shake it off, but they can't. It comes right back again. Just before him, you can't shake him off your hands.
Mweya mutsvene unozarura, uye mazana anoporeswa, maziso asingaoni, nenzeve dzisinganzwi. Nyika inoedza kuzvifuratira, vanoedza kuzvizunzira kure. Asi havakwanise, zvinoramba, zvichidzokazve. Zviripo pamberi pavo, haugone kumuzunzira kure kubva pamaoko ako.
When Pentecost first sprung up 40 years ago, they said it won't last, it's a bunch of holy rollers. Last, it's the fastest growing church in the world. Last year it produced 1,500,000 converts, which is beyond all the rest of churches put together. 1,500,000 last year. There you are. It's not a burning up. It's not burning down. It's burning up.
Amen.
Yes.
Pakatanga kusimuka Pentecost. Makore makumi mana apfuura. Vakati, hakuna kwa inoshika. Iri iboka revaumburuki vatsvene. Zvokuenderera. Ndiyo kereke iri kukura nokukurumidza. Kupinda dzimwe dzose pasi pano. Gore rakapera. Yakabereka milioni zviuru mazana mashanu zvevakatendeuka. Izvo zvinodarika dzimwe kereke dzose dzakabatanidzwa pamwe chete. Milioni nezviuru mazana mashanu gore rapera. Hezvoka izvo. Havazi kuwedzera kupfuta. Havavasi kunodzima. Vari kupfuta. Zvakatonyanya. Hongu.
They say they're crazy. They try to shake the people away from them. They try to take the people. Get away from that group. Don't you fool with them. There's nothing to it. Get away from it.
Vanoti, ava vanopenga. Vanoedza kudzinga vanhu kubva kwavari. Vanoedza kutora vanhu. Ibvai kuboka iro. Musava nechokuita navo. Hapana nezviripo. Ibvai pariri.
Just the same, if I'll be lifted up, I'll draw all men to me. When one great sign goes forth in the baptism of the Holy Spirit, they spoke with tongues. And they believed it.
Zvisinei, kana ndikasimudzwa, ndinokwevera vanhu vose kwandiri. Kana chiratidzo chikuru chimwe chete chaitika, cherubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Vakataura nendimi, uye vakazvitenda.
Many hundreds and hundreds poured into it. Then it comes to a place they try to shake that away. God pushed right in and give interpretations on top of it. Then as soon as he got through that, God sent prophecy in him behind that.
Mazana ne mazana akawanda. Vakaita kudirwa mo. Zino, zvakazosvika pokuti. Vakaedza kuzviramba. Mwari vakapinda mazviri. Ndokupadudziro pamusoro pacho. Zino, pavakangopedza nazvo. Mwari vakatumira chiprofita mumashure mazvo.
He said, if there be one among you that's unlearned and one speaks in tongues, but if there be one who prophesies and tells the secrets of the heart, they all fall down and say, God is truly with you.
Vakati, kana pane mumwe pakati penyu asina kudzidza, zvino mumwe otaura nendimi. Asi kana pane mumwe anoprofita, achizivisa zvakavanzika zvemoyo, ipapo vose vanowira pasi vachiti, Mwari unemi zvamaziro kwazvo.
What is it? There's that Messiah sign again coming in. Yes, sir. If one reveals the secret of the heart, the whole congregation will say, truly God is with you.
Amen.
Messiah sign. That's what would mean. We see that.
Chii. Hecho chiratidzo chia cha Mesia zvakare chichiuya. Hongu, changamire. Kana mumwe. Akazivisa zvakavanzika zvemoyo ungano yose inoti zvemaziro kwazvo Mwari anemi chiratidzo chaMesia ndizvo zvazvinenge zviri tinozviona.
More they try to shake, more God's going to do, and one day he's going to get tired of shaking them. He's going to get tired of pushing that church around, and when he does, he's going to get enough and he's going to turn one string of judgment.
Achiwedzera kuedza kuzviramba. Ndiko kuwanzwa pane izvo Mwari vanozoita. Zvino rimwe zuva iye achaneta nekuvazunguza. Achaneta nekusunda kereke kwese kwese. Zvino paanodaro achazenga akwana. Zvino achazotumira rundaza rumwe chete rwekutongwa.
And he's going to reach down with an everlasting hand and pick up his church. She'll fly away, oh glory. Fly away in the morning. Oh, my, long to be there. I will be.
Amen.
On that morning when she takes the wings of the morning and flies away into the arms of her lover.
Amen.
Oh, what a day that'll be.
Uye achatambanudzira pasi ruoko rusina magumo. Osimudza kereke yake. Ichabhururuka ichienda. Oh, kubwinya. Ichabhururuka ichienda. Ari mangwanani. Oh, ini zvangu. Ndinoshuvira kunge ndiripo. Ndichange ndiripo mangwanani iwayo. Pacha tora mapapiro amangwanani obhururukira mumahoko omudiwa wake. Oh, richange riri zuva rakadini.
Today, we are living. Why do we worry? Why do you wonder? Why do you wait? Speak and go forward. Don't cry out. Say, oh, Lord, is it your will to heal today? Sure, it's your will. Thus saith the Lord, it's his will.
Nasi. Tiri kurarama. Sei tichinetseka. Sei uchifunganya. Sei uchimirira. Taura upfuurire mberi. Usachema uchiti. O ishe. Kuda kwenyu here. Kupodza nhasi. Hongu. Kuda kwenyu. Zvanzi na Jehovah. Kuda kwake.
Can I receive the Holy Ghost today? Is the days of miracles past? Certainly the days of miracles is here forever. The Holy Spirit is here.
Ndinogona here kugamuchira mweya mutsvene nhasi. Mazuva eminana akapera here. Zviro kwazvo, mazuva eminana ari pano nokusingaperi. Mweya mutsvene uri pano.
Does man speak with tongues today? The Bible said so. These signs shall follow them that believe.
Amen.
Does man interpretate message? The Bible said they do.
Amen.
That settles it.
Vanhu vanotaura nendimi nhasi. Bhaibheri rakadaro. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Vanhu vanodudzira ndimi here. Bhaibheri rakati vanodaro. Ndizvo zvazviri.
Thus saith the Lord, speak, don't cry, speak and go forward. God don't want a bunch of crying babies. He wants man that's got backbone. Not wishbones. Wish I had it, wish I could do this.
Zvanzi na Jehovah, taura. Usachema, taura wovawa endamberi. Mwari havadi boka, rava cheche vano chema. Vano dava rume mikono. Kwete vana deno ndinazo. Deno ndichi gona kuita zvakati.
Backbones that'll stand in the breach. Amen. Claim the victory. Claim a call out in the midst of darkness. No matter what anyone says, we speak and go forward.
Mukona unomira, mumukaha. Amen. Vano taura kuti, vakakunda. Vano taura kuti, vakadanwa. Mukati, merima. Zisinei, nezinga taurwa nani zvake. Tino taura, tova taenda mberi.
Believe the message. God sure he'll vindicate his message. God sure he's the same God that he was back in our own Galilee. Amen. He's the same God that he was in the days of Moses. He can't fail. Do you believe it?
Tendai maridzo. Mwari vari pano. Vachasimbisa maridzo yavo. Mwari vari pano. Ndi mwari mumwe chete. Zvaiva kare uko kuGarirea. Ndi mwari mumwe chete. Zvaiva mumazuva aMoses. Havakundiki. Munozvitenda here?
The Holy Spirit has come. The signs of the Holy Spirit. Jesus said, if I don't do the works of my Father, then believe me not. But if I do the works of my Father, then you believe me.
Mweya mutsvene wauya. Zviratidzo zvemweya mutsvene. Jesu akati, kana ndisingaiti mabasa ababa vangu, zvino musanditenda. Asi kana ndichiita mabasa ababa vangu, zvino imi chinditendai.
When he told the woman at the well something that she had wrong with her, she said, that's the Messiah. He said, the one that believes on me, the works that I do, shall he also, and more than this shall he do. For I go to the Father.
Apo paaka taurira mudzimai patsime, chime chinu, chakange chisina kumira zvakanaka naye, mudzimai akati, uyo, ndi Mesia. Iye akati, uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita, achaitawo. Uye, anopfuura aya, achaita. Nokuti ndinoenda kuna baba.
Now the King James has got greater. If you take the original, don't say greater. How could anything greater be done?
Zvino Bhaibheri reKing James rinoti makuru kudarika. Ukatora repamavambo. Haritauri richiti makuru kudarika. Zvikagoneka seiko kuita makuru anodarika.
He stopped nature. He healed the sick. He raised the dead. He cleansed the lepers. Oh, he done everything. But he said, more of it you'll do. For I'll not only be with you, but I'll be in you to the end of the world.
Amen.
Do you believe it?
Amen.
Let us pray.
Vakamisa, zvakasikwa, vakapodza varwere, vakamutsa vakafa, vakachenesa vaiva nemaperembudzi. Oh, vakaita zvose, asi vakati, akawanda nokupfuura muchaita, nokuti handinge bedzi ndinemi. Asi ndinenge ndiri mamuri kusvika kumagumo enyika. Munozvitenda here? Ngatinamatei.
Lord Jesus, just one word from you will mean more than all the preachers in the world could speak. Just one word, Lord. Speak. Don't cry. Speak. Go forward.
Ishe Jesu, shoko rimwe bedzi kubva kwamuri. Rinoreva zvakawanda kupinda zvose zvingataurwa navaparidzi vose vari munyika. Izwi rimwe bedzi, Ishe taurai. Usachema, taura, enda mberi.
I can see you one day coming down off the mountain. You were hungry. You looked upon a tree. You was expecting to find some figs there, and there was no figs. And you looked at that tree and said, you'll never bear no more figs. And he walked away.
Ndinokuonai rimwe zuva muchiburuka kubva mugomo. Maiva nenzara. Makatarisa mumuti. Maitarisira kuwana maonde imomo. Asi makanga musina maonde. Zvino makatarisa muti wacho mukati. Hauchafi wakabereka mamwe zvemaonde. Zvino akafamba achienda.
In the next day about noon, when they passed by, the tree had begun to wither. And one of the apostles by the name of Peter said, behold the tree, how quick it withers, since thou did curse it.
Zvaraitevera, kunge Maskati. Pavaka pfuura napo, muti wakanga watanga kusvava. Zvino mumwe wevaapostori aiva nezita rokuti Petro akati, tarirai muti kuti wakurumidza sei kusvava kubva imi pamakautuka.
He said, verily I say unto you, if you shall say to this mountain, be thou plucked up and cast into the sea, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you've said.
Iye ndokuti, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana iwe, kana ukati kugomo iri, simuzwa ukandwe mugungwa, usingapo kani mumoyo mako, asi uchitenda kuti zvawataura zvichaitika, uchava naizvozvo zvawataura.
Oh God, what a promise. Who did it come from? The creator of heavens and earth. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
Oh, Mwari. Ivimbiso yakadini. Yakabva kunani. Iye musiki wematenga nenyika. Aiva munyika. Uye nyika. Yakagadzirwa naye. Uye nyika. Haina kumuziva.
We thank you, Lord, for this promise. He that believeth on me, the works that I do, shall he also.
Tinokutendai ishe nevimbiso iyi. Uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita, na iye achaitawo.
Now, Father, to follow this message, if you'll just speak tonight something in the line of supernatural, that perhaps maybe someone here it never did have an idea that you still lived in that manner.
Zino, Baba, mu, kutevera maridzo ino, dai mukangotaura usiku huno, chimwe chinu, chakanangana, nezvomweya. Kuti zvichida, pane mumwe munhu pano, anga asina kumboziva kuti, muchiri kurarama nenzira iyi.
They believe maybe that you resurrected, that somewhere in a far off land, that's called heaven, that you live there and commission it all over for us to have our creeds and so forth. How foolish it is for a person to accept that only because they have not been taught the Bible.
Kuti vazotenda zvichida kuti makamuka kuvakafa kuti kumwe kunhu uko kunyika iri kure kure inonzi denga kuti imi munogara ikoko muchirayira kwese kuti isu tive nezvitendwa zvedu nezvakadaro. Upenzi wakadini kuti munhu agamuchire izvozvo nechikonzero bedzi chokuti havana kudzidziswa Bhaibheri.
You said I will be with you to the end of the world. I'll be in you, and the very works that I do shall you do also. It's not me that doeth the works, but the Father that dwells in me.
Makati ndinemi kusvika kumagumo enyika. Ndinenge ndiri mamuri. Uye, mabasa, chaiwo andinoita, muchaitawo. Handizi ini ndinoita mabasa. Asi, baba vanogara mandiri.
You said to the disciples, take no thought what you shall say. It's not you that speaks, it's the Spirit within you that does the speaking. Oh, how we thank thee, most holy God, for these promises. I am so happy to know it.
Makati kuvadzidzi. Musafunganya kuti muchataurei. Hamuzi imi munotaura. Mweya uri mamuri ndiwo unotaura. Oh, tinokutenda isei imi Mwari, mutsvene tsvene. Nekuda kwevimbiso idzi. Ndinofara kwazvo kuzviziva.
My heart is thrilled to know that right here, me already 50 years old and living here in the shadows of time, at the evening time of my life, and seeing the evening time of the world's history, near the coming of the Lord Jesus.
Moyo wangu unopembera kuziva kuti pano izvozvi ini ndatove namakore makumi mashanu okuzvarwa uye ndichirarama pano mimimvuri yenguva. Panguva yamadekwana eupenyu hwangu uye ndichiona nguva yamadekwana enhoroondo yepasi pano kwaswedera pakuuya kwaIshe Jesu.
And to know this great truth rests within my bosom. It burns like fire. It's joy unspeakable and full of glory
There's a zeal there that calls out to scream to the world, oh, receive him here, it's too late.
Uye nokuziva kuti chokwadi ichi chikuru chakazorora muchipfuva changu chinopfuta somoto mufaro usingatsanangurike uye wakazara nokubwinya pane shungu ipapo dzinodanidzira kudanidzira pasi rose oh mugamuchirei nguva isati yapera.
Grant, Lord, that tonight, that the perfect example that Christ gave us will return to us tonight in the power of his resurrection. Grant it, Lord, for the glory of God. We ask it in Jesus' name. Amen.
Zviitei ishe, kuti usiku huno, kuti muenzaniso, wakakwana uyo, watakapiwa na Kristu, udzoke kwatiri usiku huno, musimba rake rokumuka kuvakafa. Zviitei ishe, kuti mbiri ipiwe kuna Mwari. Tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen.
I love him.
Ndi nomuda.
Ndi
nomuda.
Because
nokuti ndiye akatanga kundida. Zvino ndokutenga uponiso rwangu pamuti wekaruvari. Zvinopindai mweya wokunamata.
Ndi
nomuda
nokuti
ndiye akatanga kundida. Zvino ndokutenga ruponiso rwangu pamuti wekaruvhari.
Lord, oh Lord, come now. We believe you and we are asking you to anoint us. Anoint your servant, Lord. Take my eyes and my lips, my mind, my intellects, use it to your glory.
Ishe, oh Ishe, uya izino, tinotenda mamuri, uya tinokukumbira kuti imi, muti zodze. Zodzai muranda wenyu, Ishe, torai meso angu, nemiromo yangu, fungwa yangu. Njere zangu, zvishandisei kupa imi mbiri.
Speak through your servant, Lord. Hear through the ears of the congregation. Give glory, get glory to thy name, Lord. May there not be a feeble person in our midst when this service is over.
Taurai kubudikidza nemuranda wenyu, Ishe. Inzwai nomunzeve, zeungano. Ipai kubwinya. Zvwanire imbiri kuzita renyu, Ishe. Ngakurege kuva neanosara ane hutera pakati pedu panopera shumiro ino.
Now I have spoken, Lord, to the people. Now you speak and we'll go forward to believe you that you're here with us. Fear not, little flock. It's your Father's good will to give you the kingdom.
Zvino ndataura, Ishe, kuvanhu. Zvino chitaurai imi. Uye isu tichabva taenda mberi tichikutendai kuti muri pano nesu. Musatye kaboka kaduku kuda kwababa venyu kwakanaka kukupai humambo.
We believe that, Father. Now take the service, Lord. This is as far as I can go. It'll take you from here on, Lord. In the name of Jesus Christ, help me. Amen.
Tinozvitenda izvozvo, Baba. Zvino, torai shumiro ishe. Pano ndipo pandino gumira. Zvave kutora imi. Kubva pano kuenda mberi ishe. Nemuzita ra Jesu Kristu. Ndibatsireiwo. Amen.
My God, behold, I stand to you tonight, my people, that I am in the midst of thee. And I say that I shall stretch forth my hand in a great and mighty way. Yea, even as my prophet, whom I have ordained in these days, that thou should know that in him dwelleth the true spirit of the living God. I have brought him into the midst of thee tonight, my son and my daughters, and I shall be with thee in a great and mighty way. And I shall reveal unto thee tonight, yea, even the diseases of thy body. And thou shalt be richly blessed of me, if thou shalt believe the words that thou dost hear, for I speak unto thee by my spirit. Yea, even confirmation of the things that thou hast heard tonight. Yea, my word is sure. Yea, it is unto thee, yea, and nay, nay. For my promises are sure unto my people.
Amen. That's called the spirit of prophecy. Falls upon different ones. Now he made a promise. He gave us a promise. That means that he's here. See?
Amen. Zvino, uyu unonzi mweya wokuprofita. Unowira pane vakasiyana siyana. Maona? Zvino, akaita vimbiso. Akatipa vimbiso. Zvinoreva izvo kuti ari pano. Maona?
Now, Junie is a timid little fella. It isn't like him to speak like that, but when the anointing catches, you see, it's a different thing then. That's right.
Zvino, Junie, muchinda muduku anonyara. Izvozvo hazvina kumufanira kuti ataurisa izvozvo. Asi kana chizoro chabata, munoona, chinhu chakatosiyana zvino. Ndizvo chaizvo.
Sometimes the Spirit of God cuts like a two-edged sword, you see, and it does things. Now we're thankful to God to see these things.
Zvinoti, dzimwe nguva mweya waMwari, unocheka somunondo, unocheka nemativi ose maviri, munoona. Uye, unoita zvinhu. Zvinoti, tinotenda Mwari kuona zvinhu izvi.
Now, I believe that Junie and Billy sat here a while ago, is that right? To give out prayer cards or something. Said there was some of the people come. I was expecting a few more, maybe from the outside and so forth, but they said there wasn't too many. So we'll line up what we got maybe at one time.
Zvino, ndinotenda kuti Junie na Billy vagara pano chinguva chapfuura. Ndizvo here kuti kana hongu kuti vape makadhi ekunamatira. Kana zvimwewo. Zvanzi, kune vamwe vevanhu vauya. Zvino, tanga tichitarisira vamwe zvevashoma. Zvichida kubva kunze nekwakadaro. Asi, vati, panga pasina vakawandisa. Saka, tichaisa varipo mumutsara. Zvichida, panguva imwe chete.
We'll begin at number one and line all people up and pray for every one of them. So, we'll see if the Lord will reveal anything to us in the prayer line. Start from number one, line the group up. Who has number one card? Would you just come?
Tichatanga panamba potsi, turunga vanhu vose mumutsara. Zvino tonamatira mumwe nomumwe wavo vose. Saka, tichaona kana ishe. Vachazarura chimwe chinhu kwatiri, mumutsara wokunamatira. Tichatanga kubva panamba potsi, boka rose rorongwa mumutsara. Ndiani ane kadhi rine namba potsi? Mungauyawo here? Jesu anonzwira. Anotaura. Wakaremerwa ufare.
The voice of Jesus. Sweet as snow in
Tapirisa, Mochimboche Serafimi.
Sweet as name,
Tapirisa, Arunu, Runofa,
Sweet
Zio, in Tapirisa, Yati, Yamboimba. Jesus,
aclarou
para Páscoa.
Jesus. I was watching in the line. I'm not sure. I don't think there's anybody there. This girl standing right here, she spoke to me this morning and told me that she was here from somewhere and that she had been healed once in the meetings. But she never said anything about herself. She just said she'd been healed once in the meetings. I believe that is right.
Ndanga ndichitarisa mumutsara. Handina chokwadi. Handifungi kuti. Mune munhu arimo. Musikana uyu amire ipo pano. Ataura neni kuseni. Ndoku ndiudza kuti auya achibva kumwe kunhu. Kuti akambo. Akambo podzwa kamwe mumisangano. Asi hapana chaambo taura nezvake. Angoti, akambo podzwa kamwe mumisangano. Ndinotenda kuti zvanga zviri izvo.
And the fellow behind her, I don't believe I know either of those, or this lady. I know Sister Funk. Listen here, that's the one that I know right here. She's the only one that I know in there so far.
Uye muchinda ari shure kwake. Handitendi kuti ndinovaziva vari vaviri. Kana mudzimai uyu handizivi. Ndinoziva hanzvadzi Funk. Ava vari pano ava. Ndivo vandinoziva ipo pano apa. Hanzvadzi ndivo voga vandinoziva imomo.
Now, if anybody comes in the line, and if I know them, well, I'll try not to say anything, you know, more than prayer, because you'd think that them people had said it to me.
Zino, kana mungu munu akauya mumutsara, uye kana, nichiva ziva, saka, nichayeza kusataura chinu, munu ziva, chinu darika muna matu. Nukuti munu zofunga kuti, vanu vacho, vazitaura kare kwa ndiri.
But now we don't know that the Holy Spirit will say anything. He may not. But here is a perfect brother. Now there's one thing is to say something. Another thing is to see it proven. The Bible said prove all, A-double-L, all things, then hold fast to that what's good.
Asi zvino, hatizivi kana mweya mutsvene uchazotaura chimwe chinhu. Unogona kurega. Asi heuno pano. Wakakwana. Hama, zvino, pane chinhu chimwe chete kutaura chimwe chinhu. Chimwe chinhu chacho, kuzozviona zvichiratidzwa. Bhaibheri rakati, edzai zvose. Zvinhu zvose. Zvadaro, batisisa kune icho chakanaka.
Now, if Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, He doesn't change, then He'll have to act in His church. And now, how many knows that Christ is the Spirit of God?
Amen.
We all know that He's the Anointed One. Jesus was the Anointed.
Zino, kana Jesu Kristu ari mumwe chete zuro, nasi nokusinga peri. Iye hashanduki ipapo. Anofanirwa kuita mukereke make iye zvino. Vangani vanoziva kuti Kristu mweya waMwari. Tose tinozviziva izvozvo. Ndiye muzodziwa. Jesu akanga ari muzodziwa.
That's where people who believe that these three or four different gods get all mixed up. God is a spirit. Jesus was the body that the Spirit of God dwelt in. Made Him Emmanuel, God tabernacled on earth. He was God.
Ndipo apo vanhu vanotenda kuti kuna vana mwari vatatu kana vana vakasiyana pavanozviviringidza. Maona mwari mweya. Jesu aiva mutumbi waigarwa nomweya waMwari. Zvakamuita Emmanuel. Mwari mutabanakeri panyika. Aiva mwari.
Jesus Christ was God, yet He was the Son of God. His flesh was the Son of God, because God created, but inside He was God.
Jesu Kristu aiva mwari. Asi zvakadaro, aiva mwanakomana waMwari. Nyama yake, yaiva mwanakomana waMwari, nokuti mwari, vakausika. Asi mukati, aiva mwari.
It's not me, said Jesus, does works, it's my Father that dwelleth in me. And that day you'll know that I'm in the Father in me, I in you, and you in me. There you are.
Handisi ini, Jesu akadaro, anoita mabasa. Ndi baba vangu, vanogara mandiri. Nezwa iroro, muchaziva kuti ndiri muna baba. Baba, vari mandiri. Ini, ndiri mamuri. Uye imi, muri mandiri. Hezo kaizo.
Now, I believe that this lady is, I don't know her. I don't think I do. If I have, I don't know you now. I've forgotten you. I guess that's right. Yes, that's right.
Zino, ndotenda kuti mudzimai uyu ari. Ini, handimuzivi. Handifungi kuti, ndino muziva. Kana ndine, ini. Handichakuzivi, zino. Nda kukanganwai. Ndinofungidzira kuti ndizvo. Hongu. Ndizvo chaizvo.
And that lady there, I don't believe I know her. This lady or that, I don't believe I know anyone besides Sister Funk. If that's about right, raise up your hands. That's right. All right, sir.
Uye, mudzimai uyu ari apo. Handitende kuti ndinomuziva. Mudzimai uyu, kana uyu. Handitende kuti, pane wandinoziva kunze kwa anzvadzi Funk. Kana, zvingava zviri izvo. Simu zaima wako enyu, kana ini, ndizo chaizo, zvakanaka changamiri.
How many out there that knows that I don't know you, and yet you're sick, raise up your hand and say, I like prayer, and you believe that the Holy Spirit could touch you, do something for you, then just raise up your hand. Say, I'm in need of prayer. Raise up your hand. God bless you. The two people there, lady here, all right, some lady back there.
Vangani kunze uko. Vanoziva kuti handikuzivei. Asi muri kurwara. Simudza ruoko rwako kuti ndinoda munamato. Ini, uye unotenda kuti mweya mutsvene unogona kukubata nekukuitira chimwe chinhu. Zvino, ingosimudza ruoko rwako kuti ndinoda munamato. Simudza ruoko rwako, Mwari vakuropafadze. Vanhu vaviri avo, mudzimai uyu. Zvakanaka.
Now, you don't have to be up here. There was a woman one time that touched his garment. And he turned around and said, who touched me? And while they said, oh, it's touching you. He said, but I've gotten weak virtues went out of me. He said, I got weak virtue. I perceive that strength went out of me.
Zino, haufani rekunge uri kumsoro kuno. Kwa hewe po, ni mungwe mudzimai imwenguwa. Akabata hanzu yake. Zino iye, akatendeuka akati. Ndiani wandibata? Zino, handiti wakati. Vose, vari kukubata hii imi. Iye akati, asindanzu kwa kupera simba. Simba rabuda mandiri. Iye akati, ndapera simba. Simba, danzu kwa kuti simba rabuda mandiri.
And he looked around till he found the woman. And told her of her blood issue, and she said it had stopped. Is that right? The blood issue had stopped because she had believed Jesus Christ. How beautiful.
Akatsvaga kusvikira awana mudzimai uyu. Ndokumutaurira nezvedambudziko rake reropa. Mudzimai akati, rakange ramira kubuda. Ndizvozvo here? Ropa, rakange ramira kubuda nokuti akange atenda Jesu Kristu.
And Jesus Christ is a high priest tonight that can be touched by the feeling of our infirmities. Just touch him. Believe it. How many that does know me? And yet, you know, I don't know what's wrong with you. But you'd want God to heal you. Raise up your hand.
Zino Jesu Christu, uprisita mukuru, usiku huno, anogona kubatwa nemanzwire ehutera wedu. Chingo mubata. Zvitende, vangani, vanondiziva asi vachiziva kuti, handizivi dambudziko ravo, asi unoda kuti Mwari vakupodze. Simudza ruoko rwako, ndizvozvo.
Now, just look this way and believe. Have faith. Now, the Bible claims that Jesus is the same, claims that the works that he did would be done by those who believed in him, especially in the last days.
You believe we're living in the last days?
Zino, chingotarisa ikuno mutende. Iva ino kutenda zino. Bible rino taura kuti Jesu mumwe chete. Rino taura kuti mabasa akaita anozoaitawo ne avo vanotenda maari. Kunyanya mumazuva okupedzesera. Munotenda kuti tiri kurarama mazuva okupedzesira here?
I remember the signs of God to the intellectual is foolish. It takes the spiritual to reveal it. Just like babies.
Zino, rangarirai. Ziratidzo zvaMwari, kune vananyanjere, upenzi. Zino tora vomweya, kuzvizarura, sevacheche.
Now the prophet said, there will come a day. Now that was about 2,500 years ago. There will come a time where it won't be a night or a day. It'll be a dismal day. But in the evening time, the sun will break forth. It'll be light. How many of you ever read that prophecy? Sure. Light.
Zino mporofita akati kuchauya zuva. Zino apa aive makore zviuru zviviri nemazana mashanu akapfuura. Kuchauya nguva yokuti hapangavi nousiku kana masikati. Richava zuva rakadzimaidzwa. Asi nenguva yamadekwana zuva richabuda. Kuchava nechiedza. Vangani vakamboverenga chiprofita ichi. Ndizvozvo chiedza.
Now what does it mean? The sun geographically rises in the east and sets in the west. And anyone who knows history knows that civilization has traveled from the east to the west. China is the oldest civilization we have.
Zvino reveiko? Zuva pamamiriro enyika rinobudira kumabvazuva uye rononyura kumadokero. Uye chero munhu wose anoziva nhoroondo. Anoziva kuti budiriro yehungwaru yakafamba kubva kumabvazuva kuenda kumadokero. China ndiyo ine budiriro yehungwaru yakatangira dzose kuvepo.
All right, from the east to the west has went civilization. Now east and west has met. We are the most civilized world, supposedly. But most civilized people is in these western people. They're more modern. They have all the modern things and so forth because civilization has advanced as it traveled westward.
Zvakanaka. Kubva kumazuva kuenda kumadokero. Ndiyo nzira yakafambwa nebudiriro yehungwaru. Iye zvino, mabvazuva nemadokero zvabatana. Ndisu tine budiriro yapamusoro pedzimwe dzose. Sezvatinofungidzira. Vanhu. Vakabudirira pahungwaru kukunda vose ndeve ava vanhu vokumadokero. Vanodarika pachimanje-manje. Vane zvinhu zvose zvechimanje-manje. Nezvakadaro nokuti budiriro yehungwaru yakawedzerwa payaifamba kuenda kumadokero.
Now, what fell on the eastern people? Jesus Christ came on the eastern people and the Holy Spirit came on the day of Pentecost. It showed great signs and wonders. Then it left.
Zino, chii chakawira pavanhu vokumabvazuva. Jesu Kristu akauya kuvanhu vokumabvazuva. Uye, Mweya Mutsvene wakauya nezuva rePentecost. Wakaratidza zviratidzo zvikuru nemashura makuru ndokubva waenda.
And it come a time after about 200 years after the death of Christ, about the second round of an apostles, then they come into the 300 day according to the pre-Nicene fathers, the history of the sacred history of the church, that they form what was called the early fathers, and they form what's known today as the Roman Catholic Church in Rome.
Zino pakava nenguva kwapera makore mazana maviri mushure merufu rwaKristu panenge boka rechipiri ravaapostora. Zvino vakapinda mune mazana matatu zuva maererano nepre-Nicene fathers. Nhoroondo. Yenhoroondo yakayereswa yekereke kuti ipapo vakaumba boka raidaidzwa kuti madzibaba epakutanga. Zvino vakaumba iyo yave kuzivikanwa nhasi sekereke ye Roma Katorike mu Rome.
Therefore, they made their first organization. And Rome, when the Catholic Church says that it's the mother church, it absolutely is the mother of organization churches. It's the first church to ever be organized.
Saka, vakagadzira sangano ravo rokutanga. Zvino Rome, kana kereke yekatorike, ichiti ndiyo amai kereke. Zvemazviro kwazvo ndiyo amai vekereke dzemasangano. Ndiyo kereke yokutanga kuve yakaiswa muhurongwa.
500 years it went in the Catholic Church until Martin Luther, he protested the Catholic Church by refusing to call the communion the literal body of Christ and protested it and threw the communion on the floor.
Makore mazana mashanu, yakapinda mukereke yekatorike kusvika pana Martin Luther, akapikisa kereke yekatorike nokuramba kuti chingwa chechirairo mutumbi chaiwo waKristu, akazvipikisa.
And he was given a penance to crawl on his knees and refuse to do that and form what we know as the Lutheran Church. They had free press paper and so forth. Then they organized it and made an organization likened to the Catholic Church organization. That went on for several hundred years.
Akapiwa mutongo wokuzvirwadzisa wokuti akambaire nemadzi ake uye akaramba kuzviita. Zvino ndokuumba yatinoziva sekereke yeLutheran. Vaiva nemichina yokudhinda pachena mapepa nezvimwewo. Zvino vakazoisa muhurongwa ndokugadzira sangano sesangano rekereke yekatorike. Zvakaramba zvakadaro kwemazana emakore akati kuti.
Along came Swingley. After Swingley, he was kind of an offcast. He believed that Jesus was the Son of God, in so much that he was called the Son of God, but the son of Joseph, and he wasn't divinely born.
Hapo, kwakazoya Zwingli. Kwava Zwingli, akange akaita, se akati tsaukei. Aitenda kuti Jesu, aiva mwanakomana waMwari, maererano nokuti, iye, ainzi mwanakomana waMwari, asi, mwanakomana waJosefa, uye haana kuberekwa naMwari.
Now, the Swiss people hang to the Swingli doctrine. Out of there come Calvin. Calvin went forth, and out of Calvin come forth others, till we found John Wesley. He rose up in the days of the Calvinistic Church of England, which was the Anglican people, the Anglo-Saxon.
Zino, vanhu, ma Swiss, vachakabatirira kudzidziso ya Zwingli. Kubva ipapo, kwakazouya Calvin. Calvin akazoenda. Zino, kubva muna Calvin kwakabuda vamwe kusvika tawana John Wesley akasimuka mumazuva ekereke ya Calvin yekuEngland. Ava vaiva vanhu vechiAnglican maAnglo-Saxon.
From that came forth the holiness group, which is called the Methodist. And when they did, they formed a church called the Methodist Church. Out of the Methodist Church came forth from that one to another.
Kubva ipapo kwakauya boka revanotenda muhutsvene vanodanwa kuti Methodist. Zvino pavakadaro vakavaka kereke inonzi kereke yeMethodist. Kubva mukereke yeMethodist kwakabuda kubva ipapo imwe ichitevedzana neimwe.
Then came the Presbyterian, and from the Presbyterian came forth the Baptist, and the Baptist to the one to the another, and on down, on down, on down, till the last church to be formed is Pentecostal.
Ipapo kwakazouya Presbyterian. Zvino kubva muPresbyterian kwakauya maBaptist. Zvino maBaptist kuenda kune imwe. Uye zvichidzika kusvikira kereke yekupedzisira kuumbwa iPentecost.
And the Pentecostal blessing that come in the form of the Holy Ghost, they organized it. That's absolutely God never did organize a church, and I don't believe ever did endorse an organization.
Zvino ropafadzo rechiPentecost rakauya muchimiro chomweya mutsvene. Vakariita sangano. Ndezvemazviro kwazvo. Mwari havana kumboronga rekereke, uye handitende kuti vakambotsigira sangano.
The Bible speaks against it and claims that the harlot, the Roman church, will be burnt with her children. That's exactly true.
Bible rinotaura richipikisana naro uye rinoto taura kuti chifeve kereke yeRoma ichapiswa pamwe nevana vayo. Ndicho chokwadi chaicho.
But out of there, it's come a day that the prophet said that was a night or day, a dismal. They've had enough light, they'd say, well, we fuss, we're Baptists, we're Lutheran, we're so-and-so, we're that. Because of organizations, little truths that they found in the Bible.
Asi kubva imomo, kwa shika zuwa, iro mprofita akati, risava masikati, kana usiku, raka dzima idzwa, dai vakavane chiedza, chakakwana, vaizoti, saka isu, tunoita nao. Tirive Baptist, tirive Lutheran, isu tiri zvakati, zvikati, isu tiri izvo. Nokuda kwemasangano, zvokwadi duku, yavakawana mubhaibheri.
Luther organized upon the just shall live the faith. John Wesley organized sanctification, second definite work of grace. The Pentecost organized on speaking in tongues as the evidence of the Holy Ghost.
Luther wakaumba sangano pakuti. Vakarurama, vachararama nokutenda. John Wesley akaumba sangano. Kucheneswa, ibasa rechipiri chairo, renyasha. The Pentecost vakaumba sangano pakuti. Kutaura nendimi, ndicho chiratidzo chemweya mutsvene.
All those things are true. That's light, but not all of it. And when you draw a creed, you have to stay with that. You can't move, so the Holy Spirit moves out and goes somewhere else.
Amen.
Then they organize it. Now, that's exactly sacred history. But now it's come a time, the evening lights have come.
Zvinhu zvose izvi, ndezve chokwadi. Ichocho, chiedza. Asi handi chochose. Zvino pamunogadzira chitendwa, munofanira kubva magara nacho. Hamuchagoni kufamba. Saka mweya mutsvene unobuda kunze woenda kumwewo. Ipapo vanoumba sangano nacho. Zvino iyi ndiyo chaiyo nhoroondo inoyera. Asi yava nguva zvino, zviedza zvamadekwana zvava pano.
Civilizations come over, and now the sun's a setting upon civilization. The end is here. The end of the world is here. The end of time is here. The end of the church is here. All things have come to an end.
Budiriro yehungwaru yasvika kuno. Uye zvino zuva rave kudoka kune budiriro. Magumo ava pano. Magumo enyika ava pano. Magumo enguva ava pano. Magumo ekereke ava pano. Zvinhu zvose zvasvika pamagumo.
And just as the sun sets, the same sun that rises in the east sets in the west.
Amen.
God promised it shall be light in the evening time by the prophet.
Uye, so kunyura kwezuva. Zuva rimwe chete rinobuda kumabvazuva ndiro rinonyura kumadokero. Mwari vakavimbisa pachavepo nechiedza panguva yamadekwana kubudikidza nomuprofita.
The same sun that rose and showed the Holy Ghost through Jesus Christ back in the early days on the eastern horizon as shining in the western horizon in the last day, showing the same signs that Jesus prophesied would be.
Mwanakomana mumwe chete akamuka, akaratidza mweya mutsvene, nomuna Jesu Kristu, kareko pamazuva okutanga, pamhenderekedzo dzenyika kumabvazuva, iye zvino ari kupenya pamhenderekedzo dzenyika kumadokero, muzuva rokupedzisira, achiratidza zviratidzo zvimwe chete, zvakaprofitwa naJesu, kuti zvichavapo.
It's just, this is scriptures, friend. But, it's up to you what you think of it, you see.
Zvingori, aya magwaro shamwari. Asi iwe, zviri kwauri, zvaunofunga nezvavo, munoona.
Here's a woman. Walk this way, sister, just as you will. As far as I know, I have never seen the woman. I don't know her. She's just a woman walked up here.
Pane pane mudzimai. Famba ino kuno uku, hanzvadzi. Kana mungadaro. Sokuziva kwangu, handisati ndamboona mudzimai uyu. Handimuzive. Anongori mudzimai afamba ndokuuya pano.
She may be a member of this church. She may be a member of the tabernacle for all I know. I don't know. Just a woman.
If I've ever seen her before today, I don't know. I don't know.
Zichida, inengo yekereke ino. Zichida, inengo yepatabanakeri. Soko ziva kwangu. Handi zivi. Anongori mudzimai. Kana, ndakambo muona kumashure. Kwa nasi. Handi zivi. Handi zivi.
But God does know the woman. Well, now, if Jesus is the same yesterday and forever, then she's here for some cause. I don't know what it is.
Asi mwari vano ziva mudzimai uyu. Zvakanaka. Zvino, kana Jesu ari mumwe chete zuro, nasi nokusinga peri. Saka ari pano nechikonzero. Ina ndichizivi kuti chii.
What if this is just like the woman at the well? It don't have to be the same kind of case, but it could be just a man and a woman meeting the same way.
Kodai izvi zvakafanana nemudzimai aive patsime. Haifanirwe kuva mhando yenyaya imwe chete. Asi kunogona kungova kusangana kwemurume nomudzimai nenzira imwe cheteyo.
Maybe the woman's a critic. Maybe she's a Christian. Maybe she's up here just suspicious to try to find out something. Maybe she's up here because she's sick. Maybe she's up here standing for somebody else. I don't know. That's true. I can't tell you. But God does know.
Zvichida mudzimai uyu, mutsoropodzi, kuda muKristu, kuda ari pano, zvekungofungira, achiedza kutsvaka chimwe chinhu. Kuda ari kumusoro kuno nokuti anorwara. Kuda ari kumusoro kuno akamiririra mumwe womunhu. Ina handizivi. Ndicho chokwadi. Handigone kukutaurirai. Asi, Mwari vanoziva.
Then, let's say she is sick, because it's a healing service. Perhaps she is. Might not be. But if she is sick, and she's standing here to be prayed for, God knows, I don't know nothing about it.
Zvino iwe unoti? Ngatimboti, ari kurwara, nokuti ishumiro yekupodzwa. Zvichida ndizvo zvaari. Zvinogona kunge zvisiri izvo. Asi kana achirwara, uye akamira pano kuti anamatirwe. Mwari vanoziva kuti ini hapana chandinoziva pamusoro pazvo.
Well then, if I don't know the woman, know nothing about her, and then she's seeking Jesus for healing, I'd tell her this, that by his stripes you were healed.
Saka zvino, kana ndisingazivi mudzimai uyu, pasina chandinoziva pamusoro pake, uye, iye ari kutsvaga Jesu kuti aporeswe. Ndaimuudza izvi kuti, nemavanga ake, wakapodzwa.
Now, healing is just like salvation. You don't get salvation tonight. When Jesus died, he paid for your sin. You just accept it. See, when he died, he took away the sins of the world. When he died, he healed every sick person. The complete debt was paid.
Zvino, kupodzwa kwakangofanana neruponiso. Hauwani ruponiso usiku huno. Jesu paakafa, ndipo paaka badharira chivi chako. Iwe chako kungogamuchira. Waona, paakafa, akabvisa zvivi zvenyika. Paakafa, akapodza munhu wose anorwara. Chikwerete chose, chakabhadharwa.
Now, what if Jesus is here tonight in a form of a man, like he was when he walked in Galilee? What if he had on this suit and was standing here and she is standing that close to our Lord? I'd sure love to stand like that to him.
Zvino, kototi Jesu aive pano usiku huno, muchimiro chomunhu. Sezvo akanga ari paaifamba muGarirea. Kototi ainge akapfeka sutu iyi, uye akamira pano. Uye mudzimai uyu akamira pedyo naIshe wedu. Kungave, ndingada chokwadi kumira saizvozvo kwaari.
What if she was standing there, and he was standing here, and he'd say to her, Woman, believest thou that I am he? If thou believest not, thou shalt perish.
Tomboti dai mudzimai, ainge amire ipapo, uye iye, amirewo pano. Zvino aizoti kwaari, mudzimai, unotenda kuti ndini iye here? Kana, usingatendi, uchaparara.
She'd say, Yea, Lord, I believe that you're He. Well, what do you seek? I seek healing, Lord.
Mukadzi aizoti, hongu ishe, ndinotenda kuti imi ndimi iye. Zvakanaka, unodei. Ndinoda kupodzwa ishe.
My child, can you not believe that I did that when I died back in her, when I said it was finished? Was not the scripture written that said that I was wounded for your transgressions, with my stripes you were healed? That's it.
Mwana wangu, haugoni kutenda here kuti ndakazviita pandakafa kare kuya uko. Paya, pandakati zvapera. Rugwaro, harina kunyorwa here urwo rutaura kuti ndakakuvadzirwa kudarika kwenyu uye namavanga angu makaporeswa. Ndizvo zvacho.
Well, I should wonder if that is the Lord. Anyone could say that. Any man could preach that because it's in the Bible. But if that's really Him, He'd know my heart because He knows the heart of the woman at the well. And He promised that same thing.
Saka zvino aizoshamiswa. Hameno kana ari ishe kuti iye chero ane hake anogona kutaura kudaro. Chero munhu wose anogona kuparidza kudaro. Nokuti zvirimo mubhaibheri. Asi kana ari iye zvemazviro kwazvo, aizoziva zvemumwoyo mangu, nokuti akaziva zvemumwoyo womudzimai wepatsime. Zvino akavimbisa chinhu chimwe chetecho.
Now, He never said He'd come back in a body form and do it, but He would send the Holy Ghost that would dwell in us, that Holy Ghost would divine the secrets of the hearts.
Zvino iye haana kumboti anodzoka zvakare ari muchimiro chemutumbi kuzozviita. Asi, anozotuma mweya mutsvene, uyo unozogara matiri kuti iwe mweya mutsvene, uyo waizoziva zvakavanzika zvemoyo.
For He'll show you things to come, reveal the secrets of the hearts. Is that true?
Amen.
He promised it.
Nokuti achakuzivisai zvinhu zvinouya, nokuzivisa zvakavanzika zvemoyo. Ichokwadi here, akazvivimbisa.
Then if He's the same, and I say this, that I believe that this great Spirit that's among us is the Holy Spirit. I believe that He called me for this purpose.
Zvino kana ari mumwe chete, uye ndinotaura izvi, kuti ndinotenda kuti mweya mukuru uyu uri pakati pedu ndiwo mweya mutsvene. Ndinotenda kuti akandidanira chikonzero ichochi.
Doesn't make me any more than the man that got saved this morning. Just your servant, your brother, makes me less than you. Because I'm sent to serve you. I'm a servant to the public.
Hazvindiite mumwe munhu akadarika munhu aponeswa mangwanani ano. Ndingori muranda wenyu, hama yenyu. Zvinotondiita muduku kwamuri. Nokuti ndakatumwa kuzokushumirai. Ndiri muranda kune voruzhinji.
A public service is a minister. To serve the public, to be the underdog, to take this knocks and blows of the public, whatever it is, stand there. And if you haven't got grace enough to smile and take it, then you ought to go back to Calvary and reconfirm your commission. That's what you're supposed to do.
Shumira kunevo ruzhinji, ndiye mushumiri. Kushumira kunevo ruzhinji, kuva wepasi, kutakura kurohwa, nokurwisana kwevanhu. Chero zvazvingave, mira ipapo. Kana usina nyasha dzakakwana dzekunyemwerera uchizvigamuchira, ipapo unofanira kudzokera kuKarivhari kundosimbisa patsva kutumwa kwako. Ndizvo zvaunofanira kuita.
Now, but if Christ is here, then let Christ speak. I don't know the woman. God knows. I don't know the woman. I don't know nothing about her. But if I've told the truth, then Jesus Christ has to stand by His word because it is the truth. Does that make it right?
Amen.
All of us believe that.
Zvino, asi kana Kristu ari pano, zvinoregai Kristu ataure. Handizivi mudzimai uyu. Mwari vanoziva. Handizivi mudzimai uyu. Hapana chandinoziva pamusoro pake. Asi kana ndataura chokwadi, zvino Jesu Kristu anofanira kumira neshoko rake. Nokuti iro ndere chokwadi. Ko izvi zvinoriita rechokwadi here? Tose tinotozvitenda izvi.
All right. Now here's where the showdown comes. Is the scripture right or is it wrong? Now, here's where it is not in some dark rooms. It is not where the devil works. It's right here before the house of God. Right where before the anointed saints and the children of God. The purchase of his blood.
Zvakanaka. Zvino pano ndipo panouya mangange. Kuti, rugwaro, nderwechokwadi here, kana kuti harusi. Zvino pano ndipo, hakusi kunze, mune dzimwe kamuri dzerima. Hakusi kunze uko, kunoshandira diabolos. Ndepano chaipo pamberi peimba yamwari. Pamberi chaipo pevatsvene, vakazodzwa, pamwe nevana vamwari. Vakatengwa neropa rake.
Here we stand, both of us, before God, before this holy platform, this Bible, the Holy Spirit present. Now what's going to happen?
Timire pano tiri vaviri, pamberi pamwari, nepamberi peplatform tsvene iyi. Bhaibheri iri, mweya mutsvene uri pano. Zvino, chii chichaitika?
I'm a man, just like you are. Now it has to take divine, has to take spirit, or it won't work. But I know that he's here. He made the promise. He can't go back on the promise.
Ndiri munhu, sezvaungori. Zvinofanira kutora Mwari. Zvinofanira kutora mweya kana kuti hazvishandi. Asi ndinoziva kuti iye ari pano. Akaita vimbiso. Haangaregi kuzadzisa vimbiso.
Now, Lord, from henceforth I pray that you will manifest yourself that people might see that you're the Son of God. And this is permitted by you to fulfill the word to we Gentiles.
Zvino ishe. Kubva iko zvino, ndinonamata kuti imi muziratidze pachenyu, kuti vanhu vaone kuti imi muri mwanakomana waMwari. Uye izvi, zvinotenderwa nemi, kuzadzisa shoko kwatiri isu vedzindudzi.
The Jews saw it in their days. The Samaritans saw it in their days, but the Gentiles didn't see it, because it was hid from them. And you said they'd have their day. Now, it's the Gentiles' age, and you're showing them.
Majuda, akazviona mumazuva avo. MaSamaria, akazviona mumazuva avo. Asi vedzindudzi, havana kuzviona, nokuti zvakanga zvakavanzwa kubva kwavari. Zvino makati, vaizova nezuva ravo. Zvino, rave zera, reve dzindudzi. Uye, muri kuvaratidza.
If you revealed yourself as Messiah to the Jews by telling Peter who he was, telling Nathaniel where he was. And you revealed yourself to the Samaritans by telling the woman that the trouble she had.
Kana makazvizarura pachenyu samesia kumajuda, nokuudza Petro kuti aiva ani, mukaudza Nataneri, paakanga ari, uye makazvizarura pachenyu kumaSamaria, nokuudza mudzimai kuti dambudziko raaiva naro,
then you cannot pass the Gentiles for just joining church. They have to receive the supernatural because you're the same yesterday, today, and forever, and you make yourself known the same. Grant, Lord, it'll be so to fulfill thy word. In the name of the Lord Jesus Christ, I ask it.
Saka imi, hamunga siye vedzindudzi, nokungo joina kereke kwega. Vanofanira kugamuchira chomweya, nokuti muri mumwe chete, zuro, nasi, nokusingaperi. Uye imi, munozvizivisa zvimwe chete. Zviitei ishe, zvichavasa izvozvo kuzadzisa shoko renyu nemuzita raIshe Jesu Kristu ndazvikumbira.
Father, I pray that you'll protect the people because we realize that if evil spirits be upon these sick people, they'll go to critics or what more. So I pray that you'll protect and give mercy to all of us. We ask in Christ's name. Amen.
Uye Baba, ndinonamata kuti imi muchengetedze vanhu. Nokuti, tinoziva kuti kana mweya yetsvina iri pavanhu ava, vanorwara, inoenda kuvatsoropodzi nevakadaro. Saka ndinonamata kuti, mutichengetedze uye mupe tsitsi kwatiri tose. Takumbira nemuzita raKristu. Amen.
I just want you just to answer. First, I just want to talk to you like our Lord talked to the woman at the well. Now you say, Why are you doing that, Brother Branham? Catch your spirit. Just like he did. Said, bring me a drink.
Ndinongoda kuti, mungodavira. Kutanga, ndinongoda kutaura nemi. Sa ishe, vakataura nomudzimai patsime. Zvino unoti, seiko muri kuita izvozvo hama Branham. Kubata mweya wako. Sezvavakaita, akati, ndipewo mvura ndinwe.
She come brought a drink. Was going to bring a drink, but she said, it's not customary for you Jews to ask Samaritans such. He began to talk to her, but if you knew who you were talking to.
Akauya akaunza mvura yokunwa. Aizounza mvura yokunwa. Asi akati, hazvibviri kuti imi maJudha mukumbire maSamaria zvakadaro. Akatanga kutaura naye. Dai waiziva kuti ndiani waunotaura naye.
Now, upon this, we're strangers meeting our first time. Then you're here for some purpose. I don't know what it is. But if the Lord God will reveal to me what you're here for, or something that you have done, something that you are looking to be done.
Zvino, pane izvozvi, hatizivani. Tasangana nguva yedu yokutanga. Zvino, uri pano nechikonzero. Handichizivi kuti chii. Asi kana Ishe Mwari, vakandizarurira, zvawavinga pano, kana chimwe chinhu, chawakaita, chimwe chinhu chaurikutarisira kuti chiitwe.
And if he can tell you what you have been, surely you know what you will be. For you know where that's the truth or not. You know where that's true. Because you're the one that lived that part of life.
Uye kana, vakakuudza zvawaiva. Chokwadi, vanozivawo zvauchazova. Nokuti iwe, unozoziva kuti ichokwadi here kana kwete. Unoziva kana chiri chokwadi, nokuti ndiwe wakararama chikamu ichocho choupenyu.
Well, if he can tell you what you have been, then can tell you what you will be, you certainly feel good about doing it, wouldn't you? Sure would.
Saka, kana vachikwanisa kukuzivisa zvawaiva, nokukwanisa kuzokutaurira zvauchazova. Zviro kwazvo, unganzwa zvakanaka kuti uzviite. Haungadaro here, hongu unodaro.
So, that's the secret of it, see. That's the power of it. That's the Holy Spirit to reveal himself as he comes.
Saka, ndicho chakavanzika chacho, maona, ndiro simba racho, ndiwo mweya mutsvene, kuzvizarura pachake, sezvaakavimbisa.
Now, you're a woman, me a man, we're standing here, you are got a spirit, or you wouldn't be standing there. I have spirit, I wouldn't be standing here.
Zvino, uri mudzimai, ini ndiri murume, takamira pano, une mweya, ungadai usina kumira pano. Ini ndine mweya kana kuti ndikadai ndisina kumira pano.
I perceive that you are a Christian because just as quick as your spirit catches here, it's welcome. The Holy Spirit, which is above us, recognizes you as his child. Now, I had no idea whether the woman was Christian or a sinner or a blasphemer or what, but that's spirit.
Ndiri kuona kuti uri muKristu. Nokuti kamwe kamwe mweya wenyu pawangobata pano, une kuchingamidza. Mweya mutsvene uri pamusoro pedu, unokucherechedza somwana wake. Zvino, handina kana ruzivo kuti mudzimai uyu muKristu, kana mutadzi, kana uyo anomura, kana chii, asi mweya uya.
And now if the congregation, how many ever seen the picture of that angel of the Lord that they got in Washington, D.C. and here it is, right here between me and the woman.
Uye zvino, kana ungano, vangani vakamboona mufananidzo wemutumwa uya waJehovha, uyo, wavanavo ku Washington, D.C. nokumwe kwese. Maona, heuno ari pano, pano chaipo pakati pangu nemudzimai.
Now, you'll admit, or you know that something's near you. A real sweet feeling. That's right. So the people that know it, just raise your hand so they see it. A real sweet feeling. I'm looking right straight at that light. It's moving right between me and the woman.
Zvino, unovhuma kana kuti, unoziva kuti pane chimwe chinhu, chiri pedyo newe, manzwiro chaiwo anotapira. Ndizvo chaizvo, kuti vanhu vazvizive, ingosimudza ruoko rwako, kuti vaone, manzwiro chaiwo anotapira. Ndakatarisa ndakanangana nechiedza icho, chiri kufamba pakati pangu chaipo, nemudzimai.
Now that pillar of fire followed the children of Israel in the wilderness. It was in the burning bush that talked to Moses. When it was represented in a man, Jesus, he said before Abraham was, I am. I am was the one in the burning bush.
Zino, shongwe iya yomoto yaitevera vana veIsraeli murenje. Yakamenge iri mugwenzi raipfuta rakataura naMoses. Payakazomiririrwa mumunhu Jesu iye akati, Abraham asati avapo ndiri. Ndiri ndiye aiva mugwenzi raipfuta.
And the works that I am did when it was in Jesus promised it would come in the last days and do the same thing again. Here it is. Same pillar of fire.
Uye mabasa akaitwa nandiri apo payakanga iri muna Jesu akavimbiswa kuti yaizouya zvakare mumazuva okupedzisira kuzoita zvimwe chete zvakare. Heino ii shongwe yomoto imwe cheteyo.
Scientists know it. The world knows it. The church knows it. We know it. Here it is. Will it work? Is it the same thing? Certainly. It's the same thing.
Vezvesainzi vanozviziva. Nyika inozviziva. Kereke inozviziva. Isu tinozviziva. Heino ii. Zvichashanda here? Chinhu chimwe chete here? Zvemumaziro kwazvo chinhu chimwe chete.
There's some blood disease wrong with this woman. I see the blood looks like it's thin or white. Or it's diabetes. She has sugar diabetes. That's right.
Pane chimwe chirwere chemuropa chakakanganisika mumudzimai uyu. Ndinoona ropa rinoratidza sokunge rakatetepa kana jena. Oh, chirwere cheshuga. Ane chirwere cheshuga. Ndizvo chaizvo.
I don't know the woman. Let her be the witness.
Amen.
A test was showing something that was sugar diabetes.
That's right.
That's what's wrong.
That's right.
That's true.
Handizivi mudzimai uyu. Ngachiva iye chapupu. Ongororo. Yakaratidzwa chimwe chinhu chokuti chirwere cheshuga. Ndiro dambudziko renyu. Ichocho ichokwadi.
You say you guessed that, Brother Branham. We'll see if you guessed it.
Zvino iwe unoti, mafembera izvozvo hama Branham. Tichaona kana iye afembera.
Praise God. Oh,
besides that, she suffers with a tremendous nervousness. That's right. You got something wrong with your legs also. That's thus saith the Lord. It isn't guessing, is it? You're not from here. You come to the south. You're from Texas. Your name is Miss Christian. Go back, you're healed.
Kunze kwe izvi, anorwara nokuhuta huta kwakakura kwazvo. Ndizvo chaizvo. Une chimwe chinhu chisina kuita zvakanaka nemakumbo ako zvakare. Izvanzi naJehovha. Hakuzi kufembera uku. Ndiko here? Haugari muno? Wabva kumaodzanyemba. Unobva kuTexas. Zita rako rinonzi My Christian. Dzokera kwawabva wapodzwa.
Amen.
Now it isn't guessing, is it, friend? It's the Spirit of the Lord. If thou canst believe. Just a minute. She's just rejoicing now, having a wonderful time in the Spirit, see? Something happened to her. The curse left the woman. If you've been suffering like that, you'd probably be feeling the same way.
Zino, uku hakusi kufembera. Ndizvo here shamwari. Uyu mweya wash. Kana ukakwanisa kutenda. Mirai zvishoma. Maona. Maona. Ari kungofara hake zvino. Achiwana nguva inoshamisa mumweya. Maona. Chiripo chaitika kwaari. Chituko chabva pamudzimai. Dai wanga uchitambudzika saizvozvi. Zvichida. Waizonzwawo zvimwe chete.
All right, lady. Now, do you believe
that the Lord Jesus is the same yesterday, today, and forever. If the Lord Jesus will speak through me and tell me what's your trouble, you'll know whether it's the truth or not.
Zvakanaka mudzimai. Zvino, unotenda here kuti Ishe Jesu mumwe chete zuro, nasi, nokusinga peri. Kana Ishe Jesu, vakataura nemandiri, vondizivisa kuti dambudziko rako chii. Unozviziva kana chiri chokwadi, kana kwete.
You're not here for yourself. You're here for somebody else. Your son. The son has lung trouble and trouble with the bowels. Now, that handkerchief that you wipe the tears with, put it on you. Don't doubt. You get well. Don't doubt. God bless you, sister.
Hausi pano wakazvimiririra. Uri pano wakamiririra mumwe womunhu. Mwanakomana wako. Mwanakomana ane dambudziko remapapu. Uye nedambudziko. Muura. Zvino hengechefu yawapukutisa nayo misodzi. Uise paari. Usapokana. Iye achapora. Usapokana. Mwari vakuropafadza hanzvadzi.
How do you do, lady? Now this woman standing here is shattered to death. Mm-hmm. You believe the Lord can heal you? God heals cancer, you know that. Cancer of the breast. That's right. But you're accepting your healing.
Makadini amai. Zino. Mudzimai uyu amire pano. Ane mumvuri werufu paari. Unotenda here kuti Ishe vanogona kukupodza. Mwari vanopodza kenza. Unozviziva izvozvo. Ikenza yepazamu. Ndizvo chaizvo. Asi uri kugamuchira kupodzwa kwako.
Your Mrs. Woodward. Return, believe with all your heart. It'll leave you. If you can still believe just like you are now, you'll not die with it. God bless you. Go on your road and rejoice.
Dimi mai Woodward. Dzokerai. Tendai nemoyo wenyu wose. Ichabva pamuri. Kana mukaramba muchitenda sezvamuri kuita iye zvino, hamuzofi nayo. Mwari vakuropafadzei. Endai zvenyu muchifara. Muve nokutenda.
This is a lady I believe that spoke to me this morning, said you've been healed in a meeting before. All right? 7 years ago. All right? Just move up off the fan there if you can. Maybe you can hear me a little better. Just move this way just a little closer.
Zino, uyu ndiye mudzimai wacho. Ndinotenda. Ambotaura neni mangwanani anhasi. Ndokuti, wakapodzwa mumusangano kare. Zvakanaka. Makore manomwe apfuura. Zvakanaka. Famba uchikwidza kuno, uchibva pafeni iyo, kana uchigona. Zvichida, unondinzwa zviri nani zvishoma. Famba nouku. Swedera zvishoma kuno.
Then as far as I know, we're strangers to each other. No more than just saying how do you do to you this morning. Now I told you, if you wanted something for discernment, better wait till tonight so that we could get together in the room and let the Holy Spirit reveal something maybe that would help us.
Zino, pakuziva kwangu, tiri vanhu vasingazivani. Zvisingadariki kungotaura kuti makadini kwa muri mangwana nanu. Ndakuudza kuti kana uchida chimwe chinhu chezvokunzvera. Zviri nani kumirira kusvika usiku huno kuitira kuti tozopinda pamwe chete mukamuri zvino torega mweya mutsvene uchizarura chimwe chinhu zvichida chinozotibetsera.
Now you're very sick because you can't hardly stand there. And you want to believe, you're trying to believe. You was once shattered to death, too. That tubercular or something like that that you had years ago.
Zino, uri kurwara kwazvo. Nokuti, uri kutotadza kumira ipapo. Uye u, unoda kutenda. Uri kuedza kutenda. Wakambova nemumvuri werufu, zvakare. TB ia, kana chimwe chakadaro, chawaiva nacho makore apfuura.
And now you got trouble in your throat, and you're afraid it's cancer. You're afraid
That's what it is. You're wondering if that is true.
Uye zvino, une dambudziko muhuro yako. Uye, uri kutyira kuti ikenza. Uri kutya kuti ndizvo zvazviri. Uri kunetseka kuti ndizvo zvazviri here.
Also, you want prayer, you're praying for something, you're someone, it's in your home. That's right. You are from Ohio. Mrs. McCarroll.
Uyewo une, unoda kunamatirwa. Uri kunamatira chimwe chinhu, kana mumwe munhu ari mumba menyu. Ndizvo chaizvo. Unobva ku Ohio. My McCarroll.
O Lord God, creator of heavens and earth, cast away the fear from this child. If you spare her life years ago from that shadow and see it pass away, it can be likewise tonight. I condemn this devil. Leave the woman in the name of Jesus Christ. May she return and be well. Come into a future meeting giving testimony of this healing. In Jesus Christ's name, amen.
O Ishe Mwari, Musiki wematenga nenyika, zingai kutika kubva kumwana uyu. Kana makambo muraramisa makore mazhinji apfuura kubva pamumvuri uya. Ndokuonekwa uchibva zvinogona kuvesa izvozvo usiku huno. Ndinotuka dimoni iri. Siya mudzimai uyu nemuzita raJesu Kristu. Dai adzokera uye aita zvakanaka. Ozouya kumusangano unouya. Achipa chapupu chokupodzwa uku. Nemuzita raJesu Kristu. Amen.
Don't doubt a bit. Go home. Get well. Sure, I believe you're all right. Just walk on out there and rejoice. If thou canst believe, all things are possible.
Usapokana, kana nepaduku pose, enda kumba upore. Chokwadi, ndinotenda kuti, matoita zvakanaka, ingofamba uchienda hako uko. Uchifara uchiti, ndinokutenda iJesu. Kana uchitenda, zvinhu zvose zvinogoneka.
You believe, sir? You believe me to be his prophet? It's just his servant. Let's say it like that. We're strangers to one another. I don't know you and you don't know me.
Munotenda here changamire. Munotenda here kuti ndiri muprofita wake. Kwete, muranda wake bedzi. Munoona. Ngati zvitaurei kudaro. Tiri vanhu vasingazivane. Ini handikuzivei. Uye imiwo hamundizivi.
Now there's something happened somewhere. Something happened in the audience. No, it wasn't. It's again. It's somebody you're praying for. It's a child. That's right. All right. It was a child. I thought it was a child in the audience, but it's your child.
That's right.
Zino, pane chimwe chinhu chaitika kumwewo. Chimwe chinhu chaitika muungano. Kwete, handizvo. Zvimwe zvakare, ndomumwe munhu wamuri kunamatira. Mwana. Ndizvo chaizvo zvakanaka. Anga ari mwana. Ndambofunga kuti anga ari mwana ari muungano. Asi mwana wenyu.
Oh, it's several things wrong. The upper hernia operation and so forth. You're from Illinois. Return back. Have faith. Your child will be
okay.
Lord bless you. Thou believest? Have faith in God. Don't doubt.
Oh, ane zvakawanda zvisina kuita zvakanaka. Ari kuenda kundovhiiwa henia. Nezvimwe. Munobva kuIllinois. Dzokerai. Muve nokutenda. Mwana wenyu achaita zvakanaka. Mwari vakuropafadzei. Uyai. Ishe vakuropafadzei. Munotenda. Ivai nokutenda muna Mwari. Musapokana.
I know this man. Sitting here in a corner. I don't know his name. But I know that he come here. He comes down every once in a while. He's from Michigan. But he's sitting there praying.
Amen.
I don't know what his trouble is till right now, but I do know now.
Amen.
So I'm going to tell him because I believe it's going to help him.
Amen.
Your back trouble's left you.
Amen. Amen. Amen.
Have faith.
Ndinoziva murume uyu agere pano mukona. Handizive zita rake. Asi ndinoziva kuti anopinda pano, anouya kuno, apo ne apo. Anobva ku Michigan. Asi agere apo achinamata. Handizivi kuti dambudziko rake nderei kusvika iko zvino, asi ndava kuziva zvino. Saka ndava kumutaurira nokuti ndinotenda kuti zvichamubatsira. Dambudziko renyu remusana rakusiyai. Ivai nokutenda.
You believe with all your heart, sir? It's blood trouble, diabetes. You're not from here either. You're from Georgia. You're Mr. Johnson. Go back. Believe with all your heart, it'll leave.
Munotenda nemoyo wenyu wose here, changamire. Chirwere cheropa, chirwere cheshuga. Hamugari muno zvakare. Munobva kuGeorgia. Munonzi vaJohnson. Dzokerai muchitenda nemoyo wenyu wose. Chichakusiyai.
Now. Oh.
Amen.
I don't know you, don't believe. But I see Mrs. Shire appeared here. Is Miss Shire in the building? Oh, she's praying for the same things wrong with this woman. You got stomach trouble, and you got stomach trouble. That's right.
Thank
Is that
Lord.
Demon trying to hold each one of you? You're healed. Go on.
Amen. Thank you, Lord.
Zeno. Oh, handi kuzivi, handi tendi kudaro. Asindaona maishara, vachioneka pano. Vari muno here maishara. Oh, vari kunamatira chinhu chimwe chete, chiri kunetsawo mudzimai uyu. Imi mune mudumbu munonetsa, uye imi mune mudumbu munonetsa. Ndizvo chaizvo. Idimoni iro riri kuedza kukubatai mumwe nemumwe wenyu. Mapodzwa, endai muve, munoita zvakanaka.
You don't believe that, do you? You believe God will heal and make you well? A little boy. You pray to TV. But you believe that God will make it be all right? Don't worry, Sister Funk. It'll be all right. God bless you.
Hamuzvitende izvi here? Munodaro? Munotenda kuti Mwari achamupodza here kumuita mutano mukomana muduku? Munotyira kuti ETB? Asi munotenda kuti Mwari vanomuita kuti zvinake. Musanetseka, hanzvadzi Funk anoita zvakanaka. Mwari vakuropafadzei.
Who else has got prayer cards? Look about one or two more, I guess. That's your mother. I see her standing by today. She's got a garter she wants to pray for.
That's right. That's right.
If thou canst believe, all things are possible.
Amen.
Just have faith in God. Just any of you look and live. Do you believe it?
Amen.
What Christ is here?
Ndiani zvakare ane makadhi emunamato. Tarisai. Kuda mumwe, kana vavirizve, ndinofungidzira. Ava, ndiamai venyu, ndavaona vamire pedyo nemi, vane humbu yavanoda kunamatirwa. Kana uchikwanisa kutenda, zvinhu zvose zvinogoneka. Ingova nokutenda muna Mwari, chero ani wenyu, tarisa urarame. Munozvitenda here izvi? Handiti, Kristu ari pano.
Feel different now, don't you, sis? You go home and be well now. Just
Well, sure, certainly. Sure. Amen.
Muri kunzwa musiyano zvino. Handizo here hanzvadzi. Zvino endai henyu kumba. Munoita zvakanaka zvino. Chingo. Hongu, chokwadi. Zvemaziro kwazvo. Zvemaziro kwazvo. Ndinotenda kuti maita zvakanaka. Chokwadi. Amen.
Just see, you've got that complex wrapped around, you see, but the power of it broke just a few minutes ago now. Just keep believing. Press right on. Go forward. Speak. By stripes I'm healed.
Kungoti ndinoona iwe. Une manzwire ekuzvinyarira akakuputira. Uri kuona. Asi simba racho rabviswa maminisi mashoma achangopfuura. Zvino chingoramba uchitenda. Ramba uchishingirira. Enda mberi. Taura, nemavanga ake ndakapodzwa.
Stand right up to it. You just go on and be well. Everything will be all right. Looks all light around you now where it's dark when he's on here on a platform. You're all right. The blessing's on you now if you just keep on going.
Ramba umire pakuita izvozvo. Uye ucharamba uchienda mberi pakunopodzwa. Zvinhu zvose zvichafamba zvakanaka. Pari kuratidzika kuva nechiedza chakakupoteredza zvino. Panga pambori nerima. Pawanga uri pano pa platform. Waita zvakanaka. Ropa fadzo riri pauri zvino kana ukaramba uchingoenda mberi.
Blessed be the name of the Lord. Amen. Do you believe with all your heart?
Thank you, Lord. Thank you, Lord.
I just feel like the Holy Spirit wants to do something right outstanding. Amen.
Zita rashe ngarirumbidzwe. Munotenda nemoyo wenyu wose here? Ndinonzwa kuti mweya mutsvene uruda kuita chimwe chinhu chakanyatsotsaurwa. Amen.
Stop crying over there, lady. You're praying for a friend that's in a New Albany hospital with TB.
Mira kuchema necheuko mudzimai. Uri kunamatira shamwari iri muchipatara cheku New Albany ane TB.
You believe he's here? Well, let's bow our heads just a moment now.
Munotenda here kuti ari pano? Zvakanaka. Ngatikotamisei misoro yedu kwechinguva nazvino.
Holy Spirit of God, while my flesh is a trembling anointing with your presence, not only mine but others in here, the power of your resurrection lives among us just now. We are aware that we're standing before the living God who shook Mount Sinai.
Mweya mutsvene waMwari, apo nyama yangu ichidedera, yakazodzwa neupo hwenyu, kwete yangu ndoga, asi nevamwewo vari muno. Simba rokumuka kwenyu kuvakafa rinorarama pakati pedu iko zvino. Tinoziva kuti takamira pamberi paMwari mupenyu, uyo akazunguza gomo reSinai.
Not only that, but it'll shake the earth that he's coming. Who raised up Jesus from the dead and standing here in this little church tonight. Lord, we could not build a place that would be worthy for you to come to, but in your humility, you come to the humblest. We're so thankful for that.
Kwete izvozvo chete. Asi richazunguza nyika pakuuya kwake. Uyo akamutsa Jesu kubva kuvakafa. Uye amire pano mukereke duku iyi usiku huno. Ishe. Hatigone kuvaka nzvimbo inokodzera kuti imi muuyemo. Asi, mukuzvininipisa kwenyu, munouya kune vakanyanyisa kuninipa. Tinotenda zvakanyanya naizvozvo.
You have visited us. You've proved yourself among us. We believe your word. Lord, I have spoken as your servant. Now may we go forward as the message has bid us. May we go forward in the power of his resurrection.
Matishanyira. Mazviratidza pachenyu pakati pedu. Tinotenda shoko renyu ishe. Ndaritaura somuranda wenyu. Zvino, dai tachienda mberi, sezvataurwa nemharidzo. Dai tachienda mberi, musimba rokumuka kwake.
May there not be a feeble person. May the Holy Ghost just completely take into this building now and heal every person that's here. May there not be any sickness left among us.
Ngakurege kuva nomumwe munhu ane hutera. Dai mweya mutsvene muzaro wazadza imba ino, zvino upodze munhu wose ari muno. Ngakurege kuva nechimwe chirwere chinosarazve pakati pedu.
May there not be one doubt among the people. May there be such a shaking among the people just now that they'll feel that all things are well. Grant it, Lord.
Ngakushayikwe kupokana chero kumwechete pakati pevanhu. Ngakuve nekuzunguzwa kwakanyanya pakati pevanhu. Iye zvino kuti vanzwe kuti zvinhu zvose zvakanaka. Zviitei Ishe.
While we have our heads bowed, I want person who you're sitting next to, I want you to lay your hands on the person next to you. Just lay your hands on them. Inside or out, no matter where you are. Lay your hands over on one another.
Apo takakota misa misoro yedu. Ndinoda munhu waugere pedyo nai. Ndinoda kuti iwe uturike maoko pamusoro pemunhu ari pedyo newe. Ingoturika maoko ako paari. Muno mukati kana panze zvisinei kuti uripi isai maoko enyu pamusoro pomumwe nomumwe.
I don't care what you have need of. That doesn't matter a bit. I don't care where the person is. Might be across the seas, across the ocean. No matter where it is, God covers all space, fills all time. He's omnipotent. He's omnipresent. He's infinite. He's here now. He hears your prayer.
Handina basa kuti, chii chaunoda. Izozo hazina basa kana, nepaduku pose. Handina basa kuti munhu wacho aripi. Anogona kunge ari mhiri kwemakungwa, mhiri kwenyanza. Hazina basa kuti ndekupi. Mwari, vanofukidza nzvimbo yose, vanozadza nguva yose, vane masimba ose, vari kwese kwese. Hava, vana magumo, vari pano zvino, vanonzwa munamato wako.
The Bible said these signs shall follow them that believe in each one of you are a believer. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Bhaibheri rakati, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Zvino, mumwe nemumwe wenyu, uri mutendi. Kana vakaisa maoko avo, pane vanorwara, vanopora.
You got your hands on one another. You're connected up here as a group. Now, I want you to pray for each other. Pray in your own way. Each one of you. Just start praying. Pray for the next person. Say, Lord, heal the person I got my hands on.
Maisa maoko enyu. Mumwe pamsoro pomumwe. Makabatana kumsoro kuno seboka. Zinondino dakuti munama tirani. Namata nenzira yako. Mumwe nemumwe wenyu. Chingo tangisa kunamata. Namatira ari pedyo newe. Uti, Ishe.
Lord Jesus, as they are praying, hear their prayers, Lord, that they might know that it isn't just one servant. They are your servants. We are all one.
Ishe Jesu, apo vari kunamata. Inzwai minamato yavo Ishe, kuti vagoziva kuti handi muranda mumwe chete bedzi. Ivo varanda venyu, tose tiri chinhu chimwe.
We love you, Lord. Our different phases, our different creeds, our denominations never separates us from the living God. We are now in His presence.
Tinokudai Ishe. Zvinhu zvedu zvakasiyana. Zvitendwa zvedu zvakasiyana. Masangano edu haati paradzanisi kubva kuna Mwari mupenyu. Iko zvino tiri muhupo hwake.
We are thankful and grateful that you're here. We're unworthy of your presence. But we pray that you'll answer our prayer. We are doing this according to your word.
Tinotenda nokuvonga kuti muri pano. Hatina kukodzera upo hwenyu, asi tinonamata kuti mupindure munamato wedu. Tiri kuita izvi maererano neshoko renyu.
You said these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. And they're laying hands on each other. Let the great Holy Spirit, who can reveal the secrets of the heart, that was promised by the Bible, the living, resurrected Jesus who promised to be with us to the end of the consummation, let Him now perform the work that He promised. We believe you, Lord, as we commit this audience into your hands in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Makati, ziratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko avo pamusoro pavanorwara, vachapora. Zvino vakaisa maoko pamusoro pomumwe nomumwe, itai kuti mweya mutsvene mukuru uyo anogona kuzarura zvakavanzika zvemoyo, zvakavimbiswa nebhaibheri, Jesu mupenyu akamuka kuvakafa, uyo akavimbisa kuti anenge ainesu kusvika kumagumo ekupedzisira. Regerai iye iko zvino achiita basa raakavimbisa. Tinokutendai imi Ishe, tichiisa ungano ino mumaoko enyu nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen.
Upon the basic authority of the written word of Almighty God, by the evidence of the Holy Spirit who is here present, that knows the secrets of the heart and reveals the secrets to the people.
Pamusoro pemvumo iri pachena yeshoko rakanyorwa raMwari samasimba, kubudikidza neumbo womweya mutsvene uyo aripo pano, anoziva zvakavanzika zvemoyo uye anozarura zvakavanzika kuvanhu.
Upon the presence of Him, the basis of God's Word, I pronounce each and every one of you healed in the name of Jesus Christ. May you go and never sick no more. May God bless you and protect you. I hope to see you again real soon. Until then, the service back to the pastor, Brother Jackson. God bless you.
Pamsoro pe upo wa iye, waro we shoko ramwari, dino taura kuti, mumwe nemumwe wenyu apodzwa nemuzita raJesu Kristu. Muchienda henyu musanorwara zvakare. Mwari ngavakuropafadzei pamwe nokukuchengetedzai. Ndinotarisira kukuona izve nokukurumidza chaizvo. Kusvikira nguva iyoyo, ndinodzosera shumiro kune mufudzi hama Jackson. Mwari vakuropafadzei.